This message, Perfection, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, June 10, 1956, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii kukwaniswa nehama William Marion Branham yakaparidzwa svondo mangwanani chikumi 10, 1956 pa Branham Tabernacle muJeffersonville, Indiana, USA.
Good morning, friends. Happy to be in this morning, and I can pass the same comment on our brethren. I promised him to be on the broadcast, and I missed it 1 week, and the next week I forgot it, so I thought a third time ought to be a real time I ought to do it.
Maita henyu hama nevo. Mangwana naka naka shamwari. Tinofara kuva muno mangwana nanu. Uye, tinogona kupachirevo chimwe chete, pane hama yedu. Ndakange ndavavimbisa kuti ndaizova pane fenyuro. Zvino ndakaipotsa rimwe vhiki, uye muvhiki raitevera ndakazvikanganwa. Saka ndakafunga kuti nguva yechitatu ndiyo yaifanira kuva nguva yacho chaiyo yandinofanira kuzviita.
So I was just there in 1 minute at a time, just 1 minute. And Brother Snyder was outside, so we slipped in real quick and finally got into the broadcast, and I think we upset him is what we did when it comes in like that, just a little bit. So
saka ndakange ndiripo mukati meminiti imwe yenguva ingori miniti imwe chete. Zvino hama Snyder vaive panze, saka takaverevedza tichipinda nekukurumidza chaiko, uye pamagumo acho ndokuzopinda munhefenyuro. Zvino ndinofunga kuti takavatsamwisa, ndizvo zvatakaita. Patakapinda saizvozvo zvishoma chete. Saka
and here I was coming down, I thought of a text to preach on, you know, and it's usually in mine, it takes about an hour and a half, and I got about 15-18 minutes of it started in, and then I looked up in the clock that it's time to leave, so we'll continue next Saturday or sometime. But that's right.
Uye hezvinoi ini ipapo ndichidzika ndakafunga pamusoro pechidzidzo chekuparidza pamusoro pacho. Munoziva zvino kazhinji changu chinotora inenge hour nehalf, uye ndakaita maminitsi angaita gumi namashanu, gumi namasere ndatanga chidzidzo. Zvino ipapo ndokuzotarisa kumusoro zvino chiringa zuva chikati yave nguva yekuti ndichibva. Saka tichazopfuurira mberi mugovera unotevera kana imwe nguva. Ndizvozvo.
Last Sunday we was on the 10th chapter of Hebrews and got started on the first verse and didn't get any farther.
Svondo yapfuura taiva pachitsauko 10 chavaHebheru tikatangira pandima 1. Zvino hatina mberi kwatakaenda.
Don't forget the services in Indianapolis this week. If any of you are have any friends up that way, why, write and tell them. The services will begin tomorrow night at 7 o'clock at the Cato Tabernacle in Indianapolis.
Musakanganwe shumiro dziri kuIndianapolis vhiki rino. Kana paine mumwe wenyu kana vane shamwari dziri nechekumusoro ikoko, nai vanyorerei muvaudze. Misangano inotanga mangwana manheru na 7 o'clock pa Cato Tabernacle muIndianapolis.
And there's plenty of seating room, nearly 11,000 people it'll seat. And it's a small convention. It's a little organization. I really don't even know what the name of the organization is. They're having a rally there, or a convention.
Uye mune nzvimbo yekugarira yakawanda. Munogona kugara potse zviuru gumi nerimwe zvavanhu. Zvino ikonivenichen duku kasangano kadiki. Chokwadi, handitoziviwo kuti zita resangano rinonzii. Vari kuva nemusangano ikoko kana konvenisheni.
And in this convention, they asked me to be the night speaker. So I think the fellowship itself, the church, the organization only has just very, very few members.
Zvino mukonvenisheni iyi, vakandikumbira kuti ndigova mutauri wemanheru. Saka, ndinofunga kuti yanano yacho pachayo, church, sangano, rinongova bedzi ninongo shoma shoma kwazvo.
And then at night time I have the speaking service every night, Monday through Friday. Friday night is the end of the convention. So if you got any friends around Indianapolis, well, come right up.
Uye saka, uyeze, panguva yamanheru, ndinenge ndichiparidza manheru oga oga, muvhuro kusvika chishanu. Manheru echishanu, ndipo panoperera convention. Saka, kana muine shamwari dzinogara munharaunda Indianapolis, nai. Ngadziuyeko.
And on the 23rd, the morning of the 23rd, if there happened to be someone traveling through here just on your vacation, as it is vacation month, usually June.
Zvino nemusi wemakumi maviri namatatu, mangwanani emusi wemakumi maviri namatatu, kana zvikaitika kuti pane mumwe munhu ari parwendo achipfuura nekuno, ungori pazororo rako, sezvauri mwedzi wezororo, kazhinji, chikumi.
Minneapolis, the Christian businessman internationally, is having their convention in Minneapolis, and the open service is the 23rd, the breakfast, the morning breakfast is the 23rd of June. I'm to speak at the morning breakfast and opening the service.
Minneapolis, the Christian businessman internationally, vari kuzova nekonvenisheni yavo ku Minneapolis. Zvino shumiro yekuzarura iriko musi wemakumi maviri nematatu, kudya kwamangwanani. Kudya kwamangwanani kuriko musi wemakumi maviri nematatu wachikumi. Ndiri kuzotaura pakudya kwamangwanani ndichivhura shumiro.
Then on the 24th, I'll still be in Minneapolis and I'll be at the Hearts Harbor Tabernacle with Reverend Gordon Peterson, and they have the program telecast there, so if you're around, why, drop in.
Zvino musi wemakumi maviri nemana ndichange ndiri muMinneapolis uye ndichange ndiri pa Hearts Harbor Tabernacle namufundisi Gordon Peterson uye vane hurongwa hwacho uri paterevhizheni ikoko. Saka kana muri munharaunda, anditi uyai.
And then on the 25th, starts the convention. And we'll be there. It's a very unusual program. Mr. Roberts, Mr. Hicks, myself, many more ministers is to be there. And there's no program lined out. The Christian businessman, being a full gospel Christian businessman, they wanted to just leave it open to whatever the Holy Spirit would say do, have us all there.
Uyezve, musi wamakumi maviri nemana, kana makumi maviri nemashanu waro, ndipo panotangira convention. Uye tinenge tiriko, urongwa, usiri wamazuva ese, va Roberts, va Hicks, ini, vamwe vashumiri vakawanda, vanenge variko. Zvino hakuna hurongwa hwakaiswa. The Christian businessmen, vari ve full gospel Christian businessmen, vaida kungohusiya wakavhurika kune izvo chero zvataurwa nemweya mutsvene kuti vaite kuva nesu tose ikoko.
And so they never had one like that, and they never advertised any speakers. The only speakings advertised is the morning of the 23rd, I'm supposed to speak at their breakfast, and that's announced. Otherwise, we'd just all be there waiting on the Holy Spirit.
Uye saka havana kubvira, vakaita mumwe wakadaro, uye havana kushamba za chero vatauri. Kutaura kwega, kwakashamba dzirwa, ndekwe mangwanani, emusi wemakumi maviri nematatu, ndiri kufanira kutaura pakudya kwavo kwa mangwanani, uye zvakaziviswa. Kana zvisina kudaro, tichange tose tingoriko takamirira pane mweya mutsvene.
That ought to be pretty good, huh? If we can just all submit ourselves to the Holy Spirit, that's it, and let him use us the way he would want to use us.
Izvozvo zvinofanira kuve zvakanaka kwazvo, handizvo here? Kana tikangozviisa pasi pemweya mutsvene, ndizvozvo, uye tomutendera kuti atishandise nenzira iyo yanga da kutishandisa.
Now, And then the next scheduled service that I know of is the old Azusa Street Rally. It's that comes September the 15th. I open the service there for the International Rally of Azusa Street, 50 years of Pentecost in the United States.
Zino, uye zvakare shumiro yakaiswa pahurongwa inotevera. Yandino ziva nezvayo ndeye musangano weAzusa Street wakare. Ndiwo unouya muna Gunyana musi wegumi neshanu. Ndinovhura shumiro ikoko yemusangano wepasi rose weAzusa Street makore makumi mashanu ePentecost muUnited States.
They're 50 years old this coming September when the Holy Spirit first fell in Azusa Street Mission, the old, I believe it's an old Baptist mission, or at Azusa Street in Los Angeles, California, is where the Holy Spirit first fell 50 years ago this coming September.
Vane makore makumi mashanu muna Gunyana uno ari kuuya apo mweya mutsvene wakadonha kekutanga ku Azusa Street Mission wakare. Ndinotenda kuti yaiva mission yeBaptist yakare kana kuti ku Azusa Street mu Los Angeles, California. Ndiko uko mweya mutsvene wakatanga kudona makore makumi mashanu apfuura Gunyana uno ari kuuya.
And when I was at the Cow Palace a couple of years ago, I said, well, 50, the word Pentecost means 50. So why not we just have a big rally? And you know that caught a fire? And they got an international rally. And it will be held in the Angelus Temple.
Zvino pandakanga ndiri pa Cow Palace, makore mashoma apfuura, ndakati, zvino, makumi mashanu, izwire kuti Pentecost rinoreva makumi mashanu. Saka, ko, tikangoita zvedu musangano mukuru, uye munoziva, izvozvo zvakabatira moto, zvino, vane musangano wepasi rose, uye, uchaitirwa, muAngelus Temple.
And 5 days prior to that, I'm to make a little panoramic around to the different places, all down at East Gate, or I mean at South Gate, and on up into the city of, or several of those little cities, 5 different cities, to make a little panoramic, one night service, and then go right into the big rally.
Zvino mazuva mashanu izvi zvisati zvaitika, ndichaita karwendo kadiki munzvimbo dzakasiyana siyana. O zasi ku East Gate, uye kana kuti ndinoreva ku South Gate, nekumusoro mugutare o maguta madiki iwawo akawanda maguta mashanu akasiyana. Ndichiita karwendo kadiki shumiro yehusiku humwe, zvino ndozopinda mumusangano mukuru.
And if you're around California or out there, some of you from California, remember that we're expecting a great time of fellowship with God's people at that time.
Uye kana uri munharaunda yemuCalifornia kana kunze uko vamwe venyu vemuCalifornia muzvirangarira izvozvo, tiri kutarisira nguva huru yakanaka yekuwadzana nevanhu vaMwari panguva iyoyo.
Now, shall we pray? Our Heavenly Father, we thank Thee this morning for the grand, glorious privilege that we have of coming into Thy presence with joyful hearts and thanksgiving because of Jesus, the Son of God, has so permitted us to do this. And His grace has brought us up to this time, and we're glad to be here today.
Zvino ngatinamatei, Baba vedu vekudenga, tinokutendai mangwanani ano nemukana mukuru wakabwinyiswa watinawo wekuuya muhupo hwenyu nemoyo ine mufaro pamwe nekutenda nekuti Jesu mwanakomana waMwari atitendera kuita izvi uye nyasha dzake dzatiunza panguva ino uye tinofara kuva pano nhasi.
Glad to have this little place together. It's an open place, an open Bible, and open hearts to receive God's Word and His message. And we pray that the Holy Spirit will come and fill every crevice of our heart with His goodness as we read His Word.
Ndinofara kuva nenzvimbo diki ino yekuungana, nzvimbo yakavhurika, Bhaibheri rakavhurika, uye moyo yakavhurika kugamuchira shoko raMwari nemharidzo yavo. uye tinonamata kuti mweya mutsvene ugouya uchizadza gwanza rose remoyo yedu nekunaka kwavo patichaverenga shoko ravo.
For it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Nekuti zvakanyorwa, munhu haangararame nechingwa choga, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari.
So God, open our mouth today that it would be you speak, and our hearts that it would be the Holy Spirit to hear. For we ask it in Jesus' name, thy Son. Amen.
Saka, O Mwari, vhurai muromo wedu nhasi kuti agova imi munotaura, uye nemoyo yedu kuti agova mweya mutsvene anonzwa. Nekuti tinozvikumbira muzita raJesu, mwanakomana wenyu. Amen.
Last Sunday in the book of Hebrews, we started with the 10th chapter, and then we got off on another subject, not knowing just where the Holy Spirit will lead us to teach from, nothing premeditated, just waiting for His moving. We got back on foreknowledge from that.
Sondo yapfuura, mubhuku ravaHebheru, takatanga nechitsauko 10. Zvino ipapo takabva taenda pane chimwe chidzidzo, tisingazive kuti ndekupi chaiko uko mweya mutsvene waizotitungamirira kweku kudzidzisa tichibva. Pasina zvakafanofungwa, asi kungomirira kufamba kwawo, takadzokera pakufanoziva kubva ipapo.
Say, by the way, I'm glad to see Sister Hooper sitting there this morning. Sister Flo, sure glad to see you. Many of you may not know her, some of you.
Naizviya, ndinofara kuona hanzvadzi Hooper vakagara apo mangwanani ano. Hanzvadzi Flo, chokwadi ndinofara kukuonai. Vazhinji venyu, mungasavaziva vamwe venyu.
And she's been a tuberculous for years and years and bedfast and all over the nation trying to get deliverance. And today we're glad to have her sitting in the tabernacle looking fine today. Thanks be to God.
Zvino, vaive murwere weTB. Kwa makore na makore, vakangorara panhoo, uye vachienda kwese kwese munyika kuti vaedze kuwana rudzikinuro. Zvino nhasi tinofara kuva navo vakagara mutabhanakeri vachiratidzika zvakanaka nhasi. Tinotenda Mwari.
Now, the writer of the Hebrew letter is supposedly to be Paul, because it sounds like his writing. And the Hebrew letter was to the Jews, the Hebrews.
Zvino munyori wetsamba yavaHebheru anofanirwa kuva ari Pauro, nekuti zvinoita sezvinyorwa zvake. Uye tsamba yavaHebheru yaiva yekumaJudha vaHebheru.
And it was Paul trying to separate law from grace, showing the difference between what the law was and what grace is, because the Hebrews was under the law.
Zvino aiva Pauro aiedza kupatsanura murayiro kubva kunyasha, achiratidza musiyano pakati pezvaiva murayiro nezviri nyasha, nekuti vaHebheru vaiva pasi pemurayiro.
And then Paul was trying to show them what grace was, and I think myself that the 10th chapter here and the first verse would be a perfect key to the whole thing.
Uyezve Pauro aiedza kuvaratidza zvaiva nyasha. Uye ndinofunga pachangu kuti chitsauko 10 pano uye ndima 1 inova key yakakwana kuchinhu chose.
Now we have the first chapter starting out, God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets, but in this last day through his Son Christ Jesus.
Zvino tine chitsauko 1 chichitanga, Mwari munguva dzakawanda nenzira dzakasiyana siyana vakataura kumadzibaba kuburikidza navaprofita, asi muzuva rino rekupedzisira vakataura kuburikidza nemwanakomana wavo Kristu Jesu.
Come on over to the 7th chapter, the appearing of Melchizedek. We come on down into the 9th chapter of the priesthood, how that Christ becomes our high priest to take the place of the old high priest.
touya kuchitsauko 7 kuuya kwaMerikizedeki. Tinodzika zasi kuchitsauko 9 chehuprisita kuti Kristu anova muprista mukuru wedu achitora nzvimbo yemuprisita mukuru wakare.
Then bring it on over to the 10th chapter. We come in the law being a shadow of the things to come.
Zvino toziunza pachitsauko 10. Topinda murairo uri mumvuri wezvinhu zvichauya.
We go into the 11th chapter and it's all about the wonderful shadows of the faith, the heroes of faith, how by faith they did such and such a thing, and how without us they cannot be made perfect because they are the shadow of this to come.
Topinda muchitsauko 11. Zvino ndezvepamusoro pemimvuri yakanaka yekutenda, mhare dzekutenda kuti nekutenda vakaita chinhu chakati chikati, uye kuti pasina isu havaigona kuzokwaniswa, nekuti ndeve mumvuri weizvi zvichauya.
Then we go into the 11th chapter and Paul, or the 12th chapter, Paul saying, seeing that we are compassed about with such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that easily beset us, that we would run with patience the race that's set before us.
Uye zvadaro, tinoenda muchitsauko 11. Zvino, Pauro, kana kuti chitsauko 12, Pauro achitaura, tichiona kuti takakomberedzwa negore guru rezvapupu. Ngatibvisei zvose zvinorema nechivi chinotivhiringidza zviri nyore, kuti timhanye nekutsungirira mujawo wakaiswa pamberi pedu.
The 13th chapter, the ending chapter, said, ends up with this towards the end, that Jesus Christ is all in all, that he's the same yesterday, today, and forever. See?
Chitsauko 13, chitsauko chekupedzisira chakati, chinoperera pane izvi, neche kwekupedzisira kuti Jesu Kristu ndiye zvose muna zvose, kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Maona,
showing that it was Christ back before the law, it was Christ in the law, it was Christ in the days of grace, and it'll be Christ forever. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. What a beautiful picture the Hebrew letter paints to us.
Kuratidza kuti akange ari Kristu kumashure murayiro usati wavepo, akange ari Kristu mumurayiro, akange ari Kristu mumazuva enyasha, uye achave Kristu nekusingaperi. Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Mufananidzo wakanaka sei wataratidzwa netsamba yevaHebheru.
Now, beginning again now with the first verse, let's go back. Last Sunday, we thought we'd get to the subject of perfection. But then God moved us back and got foreknowledge.
Zvino, tichitanga zvakare, zvino nendima 1. Ngatidzokerei, svondo yapfuura, takafunga kuti tichapinda muchidzidzo chekukwaniswa, asi zvakadaro Mwari vakatiendesa kumashure tikanotora kufanoziva.
Showing us where that before the world ever was formed. How many was here last Sunday? Let's see your hand. Did you get it? Before the world was ever formed, we were placed in Christ. Think of it.
Kutiratidza apo kuti nyika isati yatomboumbwa, vangani vaive pano svondo yapfuura? Ngationei ruoko rwako. Makazvibata here nyika isati yavepo? Takange takaiswa muna Kristu. Pafunge ipapo.
God being infant, who cannot lie, cannot speak anything contrary, knows everything just as perfect at the beginning as he is at the ending, and just as perfect at the end as he was the beginning.
Mwari, vari vasina magumo, vasingagone kunyepa, havagone kutaura chimwe chinhu chinopesana, vanoziva zvinhu zvose, vakangokwana kumavambo sezvavari kumagumo, uye vakangokwana kumagumo sezvavaiva kumavambo.
God is endless like eternity. You can never find the corner of a perfect circle. You could run and run through ages and eternity, and there'd never, never, never be an end to it. And that's the way God is.
Mwari, havana magumo, sezienda na kuenda. Aukwanisi kuona kona, yedenderezwa, rakakwana. Unogona kumanya, ne kumanya, mumazera ose, nemuna zienda na kuenda. Zino, akumbofa kana, 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 kwa kava ne magumo, kwa riri. Uye, ndiyo nzira iri mwari.
And when he first was God, which always was, he was infant, perfect to begin with, and he'll always be the same. He never can change.
Amen.
He's perfectly the same.
Uye, ipapo varive kutanga, vaiva mwari, vaka gara varipo, vaive vasina magumo, vaka kwana, pakutanga kwacho, uye vacha gara vari zvimwe chete, havagoni zvachose kushanduka, vari mumwe chete, zvakakwana.
Now this great chain of perfection was broken by time space. Time came because of sin.
Zvinongetani huru yekukwaniswa yakagurwa nemukaha wenguva. Nguva yakauya nekuda kwechivi.
Let's draw a picture of time. Let's see a perfect circle. Forever, forever. And then all of it once sin dropped in and put a little, as my wife calls it, a little hickey, or a little drop in the chain.
Ngati gadzirei mufananidzo wenguva. Ngationei denderedzwa rakakwana. Narini, narini. Uye zvadaro, pakarepo. Chivi chakapinda, chikaisaka, kadiki, sematanirwe, azvinoitwa nemudzimai wangu, kagwanza, kana, kakuderera, kadiki, kari, pakuenderera.
So it comes down now, eternity continues on, but it's not in its perfect condition. Here's a little gap comes down, breaks over this way, goes out this way. God had to do that because Satan caused it.
Saka, karazodzika zvino, zienda na kuenda. Riloramba, richipfuurira ramberi, asi harisi muchinano charo. Chakakwana, heuno mukaha mudiki, unodzika pasi, wopamuka nenzira iyi, wobuda nenzira iyi. Mwari vaifanira kuita saizvozvo, nekuti Satani akazvikonzeresa.
And it dropped down to a space of time for the trying and the perfecting and for the purging.
Amen.
Of the lost.
Amen.
That God by His sovereign grace might someday lift that little hickey or gap back into the perfect circle.
Amen.
Then she rolls on just the same.
Amen.
You see it?
Zino, wakadzika pasi kumukaha wenguva. Kuitira kuedzwa, nekukwaniswa, uye, nekucheneswa, kwevakarasika. Kuti mwari nenyasha dzavo, dzekuzvitongera, kuti nerimwe zuva. Vakazosimudza, kagwanza ikako, kana mukaha, uchidzokera kudenderedzwa, rakakwana. Zvino, rinozoenderera, zvimwe chetezvo. Muri kuzviona here?
Time. Now time is this little loop, it loops down. Jesus was from eternity to eternity, but he stepped into the time space that is made flesh and came to here in order to sanctify or put a streak of blood all across this place.
Amen.
To redeem it and connect it back with God.
Amen.
Again for all eternity.
Hallelujah.
You see it? That's all time is.
Nguva, zvino nguva, ndekanhu aka. Kakakombamira. Kanokombamira pasi, Jesu. Aibva munazienda na kuenda. Kushika munazienda na kuenda. Asi akapinda mumukaha wenguva, uye akaitwa nyama. Akauya nepano kuitira kuchenesa. kana kuisa muwezva weropa munzvimbo ino yose kuidzikinura uye nekuibatanidza zvakare namwari kwemunazienda nakuenda rose buri kuzviona ndizvo zvose zviri nguva.
Then God, when it started here at the end of the little keep in the perfect circle that made it a little keep in it, when God started there, He was perfect. Everything He said was perfect. Everything He does is perfect.
Saka mwari, pakatanga pano, pano gumira ka gwanza, kadike aka, mudenderedzwa, rakakwana. Zvakariita kuti rive nekagwanza kadiki mariri mwari pavakatanga ipapo vakange vakakwana zvese zvavaitaura zvaive zvakakwana zvese zvavaiita zvavanoita zvakakwana.
So then the Bible said that Christ Jesus was the lamb slain from the beginning of the little kink, the beginning of the world. Christ was slain at the beginning.
Saka zvakare, Bhaibheri rakataura kuti Kristu Jesu aiva gwayana rakaurayiwa kubva pakatangira kagwanza aka mavambo enyika. Kristu akaurayiwa pamavambo.
Now he really wasn't slain until 4,000 years later. But the reason he was slain then because in the beginning was the Word.
Amen.
And the Word was with God and the Word was God. It's hit, Brother Egan, what I mean?
Zino, Ana, kurewa chaiko, kusikira makore ziuru zina, zakazotevera. Asi chikonzero chaakaurayiwa kumashure nekuti pakutanga kwakanga kuine shoko uye shoko rakanga riri kuna Mwari uye shoko rakanga riri Mwari. Mazviona here hama Egan zvandiri kureva?
He was God in the beginning, and when Satan did not create this little loop, this little hickey, he didn't create that. Satan cannot create. Satan can only pervert what God has created.
Maona, akanga ari mwari pakutanga. Saka zvino Satani, aigona. Haana kusika kamukaha aka, kagwanza aka. Haana kukasika. Satani haagone kusika. Satani anogona kuchayamisa chete zvakasikwa naMwari.
Look, I say this so that you understand, this is the adult class. We're mostly all married people, probably 90%. I hope the young women and men understand their boys. What I understand me just to explain something.
Tarisai, ndinotaura izvi kuitira kuti munzwisise. Ino ikirasi yevakuru. Uye, tiri kunyanya tose, vanhu, vakaroorana, pamwe, zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana. Uye ndinotarira kuti, madzimai nevarume vechidiki, vanonzwisisa, izwi ravo, zvino ini, mundinzwisisewo kuti, ndingotsanangura, chimwe chinhu.
If a man takes to himself a wife, a woman, and she becomes his wife, and they live together as husband and wife for 50 years, they're just as clean and pure and unadulterated as they had never knew one another. That's God's program.
Kana murume akazvitorera mudzimai mukadzi zvino ova mudzimai wake uye vogara pamwe chete semurume nemudzimai kwemakore makumi mashanu vakangochena nekururama uye vasina kusvibiswa sekunge vasina kubvira vakazivana. Iyoyo ndiyo nzira yaMwari.
But for that man or woman to go and live with another man or woman that perverts, makes illegitimate children born. But if they live together in that perfect harmony, that's God's way.
Asi kuti murume iyeye kana mudzimai akaenda kunorarama neumwe murume kana mudzimai izvozvo zvinotsveyamisa zvinoita kuti vana veupombwe vaberekwe asi vakagara vese mukuwirirana kwakakwana ndiyo nzira yaMwari.
But Satan comes around and puts lust in the man or the woman, and they live contrary to those marriage vows, and that's perverting. It's the very same sexual affair, but it's perverted.
Asi Satani anouya oisa ruchiva mumurume kana mudzimai zvino vorarama zvinopesana nemhiko idzodzo dzemuchato zvino ikoko kuchayamisa ndiyo nzira imwe chete yekusangana kwemurume nemudzimai asi iri yakatsveyamiswa.
So that's what Satan does with God's correct thing. He perverts it. That's what Satan's doing today with the real genuine. Listen to the real message of God.
Amen.
He perverts it.
Amen.
Makes something else, makes it appear to be something that it's not.
Amen.
Saka, ndizvo zvinoita Satan, nechinhu chakanaka chaMwari. Anochitsveyamisa. Ndizvo zviri kuitwa naSatani nhasi. Nechokwadi chaiyo. Teererai kumaridzo yechokwadi yaMwari. Anoitsveyamisa. Achigadzira chimwewo chinhu. Achiita kuti itaridzike kuva chimwe chinhu chaisiri.
In the world today we find that there is a people, the Bible predicted it, three classes of people.
Munyika nhasi tinoona kuti kune vanhu Bhaibheri rakafano zvitaura mapoka matatu evanhu.
One of them is a cold, starchy, formal indifferent. They just go ahead, the more than belonging to a lodge. They go to church, talk a little about this, that, and the Lord, and so forth, come back, but no actual born-again experience. Oh, some of them claim it, but their life proves that it isn't.
Rimwe racho ndiro, rinotonhora, rakaomarara, retsika, vasina hanya, vanongopfuurira mberi, hazvina kusiyana nekuva nhengo yekirabhu. Vanoenda kuchechi votaura zvishoma pamusoro peizvi izvo nezvashe nezvakadaro vodzoka asi vasina chiitiko chaicho chekuberekwa patsva. Vamwe vavo vanozvitaura asi upenyu hwavo hunoratidza kuti handizvo.
Now that's over on one side, way away. Now down here on the other side, the fanatics and the real true church. Jesus said so. Yeah. Would be so close together, it would deceive the very elect.
Zvino nderimwe divivo riri kure uye zvino zasi kuno kune rimwe divi vapengereki uye chechi chaiyo yechokwadi. Jesu akataura kudaro inenge iri pedyo nepedyo zvekuti zvinonyengera vasanangurwa chaivo.
Now many people, as soon as they see the fanaticism mixed up with the real, oh, they say there's nothing to it, go on. See, that's the same thing the Pharisees done.
Zvino vanhu vakawanda pavanongoona kupengereka kwakasanganiswa nechinhu chechokwadi, vanodaro, hapana zviripo pazviri, voenda havo. Maona, ndizvo zvimwe chete zvakaitwa nevaFarisei.
Satan doesn't fool with trying to pervert that. He's trying to pervert this truth. And this fanatic here is trying to impersonate that truth.
Amen.
See, there's where your danger line lies. Right there.
Satani aita zvekutamba pakuedza kuzvitsveyamisa. Ari kuedza kutsveyamisa chokwadi ichi. Uye Upengereki uyu ari kuyedza kutevedzera chokwadi ichocho. Maona ndipo panowanikwa mutsara wenyu wenjodzi uri ipapo chaipo.
Now it behooves us to stay spiritual, read the word, and anything that rises outside contrary to the word, then cast it aside.
Zino, zinotofanirwa kwatiri kuti tigare tiri mumweya kuverenga shoko. Zino chero chinu chinosimuka kunze chichipesana neshoko. Zvadaro chikandire kurutivi.
Amen.
That's the reason many times that I'm, they say that I'm too hard on women preachers. The Bible says for them not to speak in the church. The Bible forbids them to speak in tongues or anything in the church. I have to stay with the word. Watch where it's at. Look at it.
Ndicho chikonzero nguva zhinji iyo ini. Vanoti ndinonyanyisa kuomesera vakadzi vanoparidza. Bhaibheri rinoti vasataure muchechi. Bhaibheri rinovarambidza kutaura nendimi kana chimwe chinhu muchechi. Ndinotofanira kugara neshoko. Ndotarisa pariri. Ndoritarisa.
In the world today where all this ism rises up, watch on all the cults of non-meat eating and a legalist that I've got to do so and so, if I don't speak with tongues, if I don't do this, if I don't shout, if I don't dance, there's something wrong with me. That's legalism.
Munyika nhasi uko kune zvitevedzwa zvose zvinosimuka. Tarisai kuzvinamato zvose zvakatsauka. Vasingadye nyama uye avo vanoita zvemitemo mitemo kuti ndinofanira kuita ichi neichi, kana ndikasataura nendimi, kana ndikasaita izvi, kana ndikasadanidzira, kana ndikasatamba, pane chinhu chakatsveya maneni. Ndizvo zvemitemo mitemo.
We are saved by grace through faith. Nothing what you done is what he did. He did what you couldn't do. If you could have saved yourself, then he wouldn't have had to die. But he died in order to save you where you could not save yourself.
Tinoponeswa nenyasha kuburikidza nekutenda. Hazvinei nezvawaita ndeizvo zvaakaita. Akaita zvawaisagona kuita kana dai wakagona kuzviponesa. Saka ivo havaizofanira kufa, asi akafa kuitira kukuponesa apo pawaisagona kuzviponesa.
That old God dishonoring proverb says God helps those who can't help themselves, or God helps those who help themselves, they say. That's just vice versa. If you can help yourself, God expects you to do it. God helps those who cannot help themselves.
Amen.
And you can't help yourself to be saved, so God, by His grace, saves you.
Chirevo chia chakari. Chisinga kudzi mwari chinoti, mwari vanobatsira vasinga gone kuzvibatsira. Kana kuti, mwari vanobatsira avo vanozvibatsira. Vanodaro. Zvitongori zvacho zvinopesana. Kana uchigona kuzvibatsira, mwari vanokutarisira kuzviita. Mwari vanobatsira avo vasingagone kuzvibatsira. Uye haukwanisi kuzvibatsira kuti uponeswe. Saka mwari nenyasha dzavo vakakuponesa.
Now notice how beautiful the law, great in the eternity, how God foresaw this loop. And if he's infant and cannot be nothing else.
Zvino cherechedzai manakiro azvo. Murayiro hukuru munaziende nakuenda kuti mwari vakafanoona mukaha uhu kana vasina magumo uye vasingagone kuva chimwe chinhuzve.
Let me just take this about 5 minutes to drive this down. Tight, nail it, so it'll never slip from your minds again.
Amen.
May the Holy Spirit then come and weld it together with love. So that you'll never leave it.
Regai nditore izvi. Kwima minutes anenge mashanu. Kunyatso zvidzikisa zvakasimba. Kuzviroverera kuitira kuti zvisambo tsvedza kubva mupfungwa dzenyu zvakare. Dai mweya mutsvene zvino auya. Anyatso zvinamatidza pamwe chete nerudo kuitira kuti musazvozvi siya.
Now look, God who cannot lie, God who is infinite, and I say this again for people who can't seem to center themselves on divine healing. If God promised it, God's got to take care of His promise. Can't leave it.
Zino, tarisai, mwari. Vasinga gone kunyepa. Mwari, vasina magumo. Zino, zinozi taura izi, zakari kuvanu. Vanoita, se vasinga goni, kuzinangisa pachavo pakupodza kwa mwari. Kana mwari, vakazvivimbisa. Mwari vanotofanirwa kuchengetedza vimbiso yavo. Havagoni kuisiya.
Now look, before he ever put the printed word, and this is the mind of God, there it is.
Amen.
This is the mind of God that he thought before
Amen.
The foundation of the world was ever laid. It is.
Zvino tarisai, vasati vaisa shoko rakadindwa. Uye, ii, ndiyo pfungwa ya mwari. Hei noi ii ndiyo fungwa ya mwari. Yavaka funga, niyo ye nyika isati, yato mboiskwa. Ndiyo yo.
That's the reason he could put it on printed word and say what would be because he saw it before the foundation of the world and knew just what it would be and spoke it out.
Ndicho chikonzero, vaka kwanisa kuiisa, pashoko. Raka dindwa, votaura. Zvazvichazova nekuti vakazviona neyo yenyika isati yaiswa uye nekuziva zvazvichazova ndokuzvitaura.
And then he handed down his knowledge to the prophets and they wrote it out and year by year and century by century we see it coming to pass just exactly.
Uye zvadaro vakapa zivo yavo kuvaprofita uye vakazvinyora zvino gore negore. Uye zana remakore ne zana remakore tinozviona zvichiitika chaizvo izvo.
God giving us shadows of the old to foreshadow the new and we see it word by word being fulfilled. What a faith we ought to have established in God.
Mwari vachipa mimvuri weakare kufanoratidza itsva yacho. Uye tinozviona shoko neshoko richizadziswa kutenda kwakadii kwatinofanira kuva nako kwakamira muna Mwari.
Now watch him. Christ being slain before the foundation of the world, when God looked down and saw the only thing that would save lost man, he said, I don't know if this is the word, but it had to be something like this. Man cannot be saved because he's going to sin.
Zvino mutarisei, Kristu achiuraiwa neve nyika isati yaiswa. Apo mwari, pavakatarisa pasi vakaona chinhu chimwe chete chaizoponesa munhu. Akarasika vakati, handisi kuziva kana aya ari mashoko acho asi aifanira kuva sekudai. Munhu haagone kuponeswa nekuti achazotadza.
Down through there and I see tens of thousands of honest hearts who want to come.
Amen.
I see thousands of people who want to be saved and not want to go into this horrible destruction that I'm going to have to make for the devil and his angels. Because they've got to go into everlasting punishment.
Asi ndinotarisa, zasi kudarika neimomo ndoona makumi ezvihuru zvemoyo yakatendeka vachada kuuya ndinoona zvihuru zvevanhu vachazoda kuponeswa uye vasingadi kuenda mukuparadzwa kunotyisa uku kwandichazogadzirira diabore nengirozi dzake nekuti vanofanira kupinda mukurangwa kusingaperi.
And honest-hearted people will see that. Now I'll have a man by the name of Esau born. There will be one Jacob. And Jacob will be not so good to begin with, but in his heart he'll love the things of God. So I'll choose Jacob.
Zino, vanhu vane moyo yakatendeka vachazviona izvozvo. Zvino ndichava nemurume anonzi Esau achaberekwa. Pachava nemumwe Jakobho. Zvino Jakobho achange asina kunaka kwazvo kutanga kwacho, asi mumwoyo make achada zvinhu zvaMwari. Saka ndinosarudza Jakobho.
He saw you and he know that you wanted to be saved. So he said, the only thing I can do is to go down myself and have a son born or a body of flesh and be made like him.
Vaka kuona iwe, uye vakaziva kuti waida kuponeswa. Saka vakati, chinhu choga, chandingaita kudzika pasi pachangu, uye ndova nemwanakomana anoberekwa kana kuti mutumbi wenyama. Zvino oitwa savo.
The antidote is for God himself to become sin, that he might pay the price, because it would take the highest thing there is to lift man from the lost condition.
Mushonga wacho ndewe kuti Mwari pachavo vagova chivi kuitira kuti vabhadhare mutengo wacho, nekuti zvinototora chinhu chepamusoro soro chiripo kusimudza munhu kubva pachinhano chekurasika.
Look, he's above every angel, every archangel.
Amen.
The highest there was come down here on earth and lived among men and went to the lowest city in the earth, Jericho, and was so low to the littlest man in the city had to look down upon him, Zacchaeus.
Uye, tarisai, vari pamusoro pengirozi yose, ngirozi huru yose, anova wepamusoro soro aivapo, akadzika pano panyika, akagara pakati pevanhu, uye akaenda kuguta rakadereresa raiva panyika, Jeriko. Zvino akadereresa kusvikira murume mudikisa weguta akatoita zvekutarisa pasi kwaari, Zakeo.
And then died for man's sin, come in the way of a stable, poor, the richest. Oh, I hope you get it. The richest become the poorest.
Uye ipapo, ndokufira zvivi zvemunhu, akauya nenzira yemudanga ari murombo, akafumisisa. Oh, ndinotarira kuti munozvibata. Akapfumisisa, akava murombo wekupedzisira.
Even on a stormy night, said the birds has nests, and the foxes has holes, but I don't even have a place to lay my head. The highest of all heavens of heaven, come the lowest of all lows, even to the animalite, was privileged to him, above him, as far as comforts of life.
Kunyange pausiku, waiva nedutu, vakati, shiri, dzine matendere, uye makava, ane mwena, asi handina kana nzvimbo yekuisa musoro wangu. Wepamusoro soro pe ose matenga edenga, akazova wepasi pasi pane vose vepasi, kunyangwe nekune upenyu hwemhuka, dzaiva dzakakomborerwa panavo dziri pamusoro pavo pane zvekugarika zvepaupenyu.
Not only that, but in his death he suffered a death like no one ever suffered. Never a man ever suffered with such a broken heart till his blood and water separated before his death.
Kwete izvozvo chete, asi murufu rwake akatambudzika rufu rusina ani akambotambudzika kudaro. Hakuna kana muvanhu akambotambudzika nekurwadziswa moyo zvekusvika pakuti ropa rake nemvura zvakapatsanurana rufu rwake rusati rwasvika.
From the richest to the poorest, from the most blessed to the most horrible suffering, and then besides that went down into the very lowest depths of the lowest hell, bearing our sins.
Murombo wekupedzisira kubva pakuva mupfumi kupfuura vose kusvika pakuva murombo wekupedzisira kubva pakuva uyo akanyanyisa kuropafadzwa kusvika pakutambudzika kwakanyanyisa kutyisa. Uyezve kunze kwaizvozvo vakadzika zasi mukati mepakadzikisisa pegehena repasi pasi vakatakura chivi chedu.
And got the end of the string or the end of the road from the king. There are lifted it up in the resurrection.
Amen.
And connected it.
Amen.
With the other part of eternity.
Amen.
And made a highway.
Hallelujah.
Of holiness.
Amen.
That the unclean could come on and be cleansed.
Ndokutora pakaperera katambo kana kuti pakaperera tambo kubva pagwanza ipapo akaisimudza murumuko ndokuibatanidza nechimo chikamu chaziyenda nakuenda akagadzira mugwagwa mukuru wehuchene wekuti vasina kuchena vaikwanisa kuuyapo vachicheneswa.
To the fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, when sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Nemutsime rakazara, neropa, rakatorwa kubva mutsinga ya Emmanuel, kana vatadzi, vakawira pasi pemafashama, vanorasikirwa, nemakwapa ose emhosva dzavo.
Come on to the highway, and someday, he who was at the beginning of time shall stand as the ancient of time and will pull the great gospel cord, and all on that highway from the beginning of time to the ancient of time to the end of time shall be lifted up.
Uya pamugwagwa mukuru uye nerimwe zuva uyo aiva kumavambo enguva achamira semukweguru wenguva uye achadonza tambo huru yevhangeri. Zvino vose vari pamugwagwa mukuru iwoyo kubva pakutanga kwenguva kusvika pamukweguru wenguva kusvika kumagumo enguva vachasimudzwa.
As he draws time out of existence into an eternity, you see it? There he is, the only true potentate, the King of Kings and the Lord of Lords.
Pavachaburitsa nguva kuti isazovapo ichiva muraziende nakuenda muri kuzviona here hoyo ari apo mutongi mukuru woga wechokwadi mambo wemadzimambo na ishe wamadzishe.
How did he do it? Foreknowledge he knew. Then he said that he was a lamb slain. Then if he was, 4,000 years later, it just come in, the time run out. He was born, they dug to him what he said they would do, and then he was crucified and slain.
Ko vakazviita sei? Kufano ziva, vakaziva zvino vakataura kuti aiva gwayana rakaurayiwa zvino kana aiva zviuru zvina zvamakore akatevera rakabva razouya nguva ndokupera akaberekwa vakaita kwaari zvaakataura kuti vachaita uye zvadaro akazorovererwa nekuurayiwa.
But correctly, he was slain before the world began. For God foresaw him and said what would take place. And when God speaks, it has to be.
Amen.
You get it?
Asi chaizvoizvo. Akaurayiwa nyika isati yavambwa. Nekuti Mwari vakafanomuona. Uye, vakataura. Zvichazoitika. Zvino, kana Mwari vataura. Zvinofanira kuva saizvozvo. Mazvibata here?
Oh my! God foresaw Christ! And it has to be! That's why it was already finished when God said the word and finished it. That's the reason he was actually prefigured, slain when God spoke the word before the world.
Oh, ini zvangu. Mwari vakafanoona Kristu. Uye, zvinotofanira kuva saizvozvo. Ndokusaka, zvakange zvakatopera. Mwari, pavakataura shoko. Zvakabva, zvazvipedza. Hecho chikonzero. Akanyatsa kufananidzirwa. Akaurayiwa. Apo Mwari, pavakataura shoko. Nyika, isati yavambwa.
Notice, not only Christ was slain to take away sin, but your name was written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. God wrote your name associated with His before the foundation of the world. Now, Satan, make him get scared now. Get him to doubt that.
Cherechedzai, Kristu haana bedzi kuurayiwa. Kuti, abvise zvivi, asi zita rako, rakanyorwa mubhuku reupenyu, regwayana, nevenyika isati yavapo. Mwari, vakanyora zita rako, rakabatanidzwa, neravo, nevenyika isati yavapo. Zvino Satani, ungavaita kuti vatye zvino. Ungavaita kuti vazvipokane.
Before the world ever began, God called your name, you Christians, and wrote it in the Lamb's Book of Life before the world ever started, saith the Bible.
Nyika isati yambovambwa. Mwari vakadana zita rako imi maKristu. Uye vakarinyora mubhuku reupenyu regwayana. Nyika isati yambovambwa. Bhaibheri rinodaro.
That's God's word he spoke back there, revealed to his servants, the prophets, and we are enjoying the blessing of resting and waiting upon the coming of the Lord.
Hallelujah.
Waiting
patiently.
Ndiro shoko raMwari. Vakataura kumashure uko, uye vakazarura kuburikidza nevaranda vavo vaprofita. Uye tiri kunakirwa neropafadzo rekuzorora nekumirira kuuya kwaShe. Takamirira nemoyo murefu. Zvakatopera.
Oh, no wonder sickness, peril, hey. Nothing can separate us from the love of God that's in Christ. Because the foundation of the world, he put us on that grand old highway, climbed up the horizontal rainbow, until the pinnacle of the beginning of time again, holding the ropes in his hand, and someday,
oh, ndosaka hurwere, njodzi, rufu, hakuna chinhu chinokwanisa kutipatsanura kubva parudo rwaMwari, rwuri muna Kristu. Nekuti nevenyika isati yavapo vakatiisa pamugwagwa mukuru wakare iwo ndoku kwira, murara wungu wakatambarara, ndoku yenda, panongonya. Ye pakutanga, kwengu wa zakari, vakabate tambo muruoko rwavo, zino, nerimwe zuva vachati, uyai zino kumsoro.
We which are alive and remain till the coming of the Lord shall not prevent them which are died in the highway. Because the trump of God shall sound and the dead in Christ shall rise. And we shall be called together to meet them as the chains lifted up back into the cycle of eternity. And then as the ages roll on, His praises we will sing.
Isu vapenyu, uye vanosara kusvikira pakuuya kwaShe. Hatikadzivisi avo vakafira mumugwagwa mukuru, nekuti hwamanda yaMwari icharira, uye vakafa muna Kristu vachamuka, uye tichabvutwa pamwe chete kunosangana navo, apo chisungo chinosumudzwa zvakare, chichidzokera mudenderedzwa remunaziende nakuenda, uyezve apo mazera opindana, tichaimba rumbidzo dzake.
What's he doing? Up there building us a home. In my Father's house is many mansions. If it wasn't so, I would have told you. And I've come down here, but I'm going to prepare one. Get it all fixed up. And if I go, I'll come again to receive you to myself. Oh, my. And he's preparing a home.
Chicha arukuita. Kumsoro uko. Arukutiva kiramusha. Mumba mababa wangu. Mune zimba huru. Zaka wanda. Dai zvaive zvisina kudaro. Ndikadai ndakakuudzai. Uye, ndaburuka zasi kuno. Asi ndiri kuenda kuno kugadzirirai imwe. Ndoita kuti. Igadziriswe zvakanaka. Zvino kana ndikaenda. Ndichadzoka zvakare. Kuzokugamuchirai kwandiri. Oh, ini zvangu. Zvino, ari kugadzirira musha.
When this mortal dinge that here in the earth shall be, we shall be separated from it. It'll be cast to the outside of the chain of eternity. It'll be outside the gulf which no man can cross or ever did or ever will.
Kana upenyu unofa utema. Uri pano panyika. Paucha, tichaparadzaniswa nao. Uchakandirwa kunze kwedenderedzwa remunaziende nakuenda. Uchange huri kunze kwemukaha uyo usina kana munhu anokwanisa kuuyambuka. Kana kumbovira, akazviita. Kana kuzombovira, azviita.
And when this link down here has lifted to that part, that's the paved holy highway that God said in the beginning, where there was nothing to defile, there's nothing to destroy.
Zvino kana chinobatanidza ichi, chiri zasi kuno, chichinge chasimudzirwa kune chikamu icho, ndiwo mugwagwa mukuru wakagadzirwa, mutsvene, wakataurwa naMwari, kumavambo. Kwaiva kusina chinhu chinosvibisa, kusina chinhu chinoparadza.
And sin calls this loop, then when this loop is continued right down through here to bring out the delegates, and when she's pulled up together to meet each end, eternity rolls on. They that are redeemed shall walk therein. You get it?
Zvino chivi, chakakonzera gwanza iri. Zvino kana gwanza iri, rikaenderera mberi, zasi chaiko nekuno uku kuti riburitse vamiririri. Zvino, parinozvuvirwa kumusoro pamwe chete kunosangana nemagumo ese, zienda nakuenda rinobva rapfuurira mberi. Avo vakadzikinurwa vachafambiramo. Mazvibata here?
Oh, I wish I could sing. I like to sing that old song. There's a beautiful home far over the sea. There's mansions are blessed for you and for me. The glittering towers of subtle outshine. That heavenly mansion someday shall be mine.
Oh, ndinoshuvira. Ndaigona kuimba. Ndinoda kuimba rwiyo rwiya rwakare. Kune musha wakanaka. Kure mhiri kwegungwa. Kune dzimba huru dzemufaro. Dzakaitirwa iwe neni. Naririre dzinopenya. Zuva dzinoridarika pakupenya. Musha mukuru wekudenga. Nerimwe zuva uchava wangu.
So it's hit our cottage. Why should I care? They're building a palace for me over there of rubies and diamonds and silver and gold. His coffers are full. He has riches untold.
Saka tende, kana imba duku, ko, dingaitirei hanyu. Marikundi vakira musha mukuru, miri ikoko. Wema rubi, nima daimani. Nisiriveri, nendarama. Homwe dzavo dzemari, dzaka zara. Vane hupfumi, usaka mbota urwa.
Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Nothing I've done.
Oh, nyasha dzino shamisa. Ruzha runo tapira sei. Tzakapone sa munu, akapara raseni. Ndaka mbenge, ndaka rasika, asizino. Ndawani kwa. Ndaka ngandiri bofu, asizino. Ndave kuona. Ndisi na chanda kaita.
It was grace that taught my heart to fear. It was grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
Dzaive nyasha, dzakadzidzisa moyo wangu kutya. Dzaive nyasha, dzakabvisa kutya kwangu. Dzaive dzakakosha zvikuru nyasha idzi. Padzakaoneka, panguva yandakatanga kutenda.
To know that was nothing I could do or would do or had an idea or had a privilege of doing. It's what he did for me.
Kuziva kuti, paive pasina chinhu chandaigona kuita, kana kuzoita. Kana chandai ziva, kana chandai vane mukana wokuita, nde izvo zvavakandiitira.
He came down and redeemed me, placed me on the highways at the other end to pull both these together to make the chain with eternity to roll. I have a right to walk in that eternity because he died in my stead, taking away my sin. Wonderful.
Vakaburuka, uye vakandidzikinura. Vakandiisa pamugwagwa mukuru. Ndo kumira kune rimwe divi. Kudonzera micheto miviri pamwe chete. Kuita kuti zienda na kuenda. Raive risina chisunganidzo rienderere mberi. Ndide kodzero yekufamba muna zienda na kuenda iroro. Nekuti akafa uye muchinzvimbo changu. Ndo kubvisa chivi changu. Zvinoshamisa.
A law having a shadow of good things to come. What is a shadow? A shadow is a forecast of an object.
Murairo, zvaune mumvuri. Mumvuri wezvinhu zvakanaka zvichauya. Chii chinonzi mumvuri? Mumvuri kufanoratidzwa kwechinhu.
You know, a lot of times people quote 23rd Psalm. Yea, though I walk through the dark shadows of the valley of death. That's wrong. It said, yea, though I walk through the shadow, not the dark shadow.
Munoziva, nguva dzakawanda, vanhu vanotaura mapisarema 23. Hongu, kunyangwe ndikafamba nemumumvuri. Mitema yemupata werufu. Handizvo. Inoti, ivo, ipapo. Hongu, kunyangwe ndikafamba nemumumvuri. Kwete, mumvuri mutema.
If it was dark, it wouldn't make a shadow. There has to be a certain percent of light to forecast the shadow.
Amen.
Kana dai kwaiva, kutema. Kwaisaita mumvuri. Panofanira kuva nechimwe chikamu chechiedza kufanoisa mumvuri.
So the law provided enough light to see the shadow of the real thing to come. Christ was represented in that law of the shadow. He was represented foreseen and Joseph under the law.
Saka murairo wakapachiedza chinokwana kuti tione mumvuri wechinhu chemazviro kwazvo chaizouya. Kristu aimiririrwa mumurayiro iwo wemumvuri. aimiririrwa akafanuwa nekwa muna Josepha pasi pemurairo.
Joseph, being a shadow of Christ, loved of his father because he was a spiritual man. He saw visions, interpret dreams, very spiritual, and despised of his brothers, correctly with Christ.
Josepha, achiva mumvuri wa Kristu, achidikanwa na baba vake, nekuti aiva munhu wemweya. Aiona zviratidzo. Kududzira hope, aiva wemweya, zvakanyanya, uye, achizvidzwa nevakoma vake, achienderana chaizvo na Kristu.
He saw visions of the Father, and he was a spiritual man, and his brother hated him without a cause, and he was supposedly to have been killed, a bloody garment placed back before the Father.
Akaona zviratidzo zvababa, uye aiva munhu wemweya, zvino mukoma wake aimuvenga pasina chikonzero, uye ainge achitaurwa kunzi akaurayiwa, hanzu ine ropa yakaiswa pamberi pababa.
Oh, how beautiful. Oh, I just started on that. I'll never get to this lesson. The garment taken back to the Father, bloody, representing his son being dead, Isaac.
Oh, zvakanaka sei. Oh, ndikangotanga pane izvozvo. Handizombopindi muchidzidzo chino. Hanzu yakaendeswa kuna baba. Yaiva neropa. Ichimiririra mwanakomana wavo akanga afa, Isaka.
And today, the garment of the Lord Jesus, his sanctified life and his shed his blood for sinners, stands before God as a memorial that the price is paid. You see it?
Zino nas, hanzu ya ishe jesu, upenyu wake wakacheneskwa ni ropa rake, rakade urirwa vatadzi, zino mira pamberi pamwari, sirangaridzo yekuti mutengo wakabhadharwa. Muri kuzviona here?
And he was sold for almost 30 pieces of silver, like Christ was. He was taken up from the ditch, the pit where he was sold in. Christ was too, taken from the grave.
Uye, akatengeswa nepotse masiriveri makumi matatu. Sezvo akaitwa Kristu. Akaburiswa mumugero, mugomba, makange akandwa. Uye Kristu akanzwa rwoo zvakare, kuburiswa mubwiro.
And was set at the right hand of Pharaoh. No man could go to Pharaoh except by Joseph. A proclamation was made that when Joseph come forth, that there went forth man before him, caller saying, everyone bow the knee. Joseph is coming.
Akaiswa kuruoko rwerudyi rwa Farao. Hakuna munhu waikwanisa kuenda kuna Farao kunze kwekuburikidza na Josepha. Kudanidzirwa kwakaitwa kuti kana Josepha achinge auya, kuti vaifanoenda varume mberi kwake vadanidziri vachiti, munhu wese pfugama nebvi, Josepha ari kuuya.
Now the Bible said that every knee shall bow and every tongue confess to the name of the Lord Jesus.
Amen.
Zvino Bhaibheri rakataura kuti ibvi rose richapfugama uye rurimi rwose ruchapupura kuzita rashe Jesu.
He could bind Pharaoh's servants at his own desire. He had all the power and authority of Egypt given unto his hands.
Amen.
And when the chariot rolled down the street, everyone, when the scream came, every Egyptian,
amen,
no matter how bad they hated him, they bowed their knee to Joseph.
Amen.
Aigona kusunga muranda wa Farao pamadiro ake. Aiva nesimba rose nehutongi weIjipita wakaiswa mumaoko ake. Uye ngoro payakadzika nemumugwagwa, munhu wese kana kudanidzira kwauya muEjipita wose zvisinei nokuti vaimuvenga sei vakapfugama nebvi ravo kuna Josepha.
Someday, sinner friend, no matter how much you want to call it fanaticism, no matter how much you want to say it's wrong, how much you want to squirm and live into the world and despise the church and the things of God, someday you'll bow your knee.
Amen.
Whether you want to or not.
Rimwe zuva, shamari mutadzi, zvisinei kuti ungada kuzvidana kuti kupengereka. Zvisinei nokuti ungada zvakadini kuzviti handizvo. Kuti ungada zvakadini kunzvenga ugara munyika. Uye uchizvidza chechi nezvinhu zvaMwari. Nerimwe zuva uchapfugama nebvi rako. Uchizvida kana kusazvida.
But how glorious it might be for those who love Joseph. How they love it that, oh, here comes the great Prince Joseph. And they bow their knees and say, oh, Joseph, you saved our lives. We would have starved to death if that, but the others unappreciated. Ah, nonsense. Ungrateful.
Asi zvingava zvakabwinya sei kune avo vanoda Josepha. Avo vaimuda kwazvo vakati, oh, heuno muchinda mukuru Josepha. Zvino vakapfugama nemabvi avo vakati, oh, Josepha, wakaponesa upenyu hwedu. Tingadai takasvika pakufa nenzara. Dai kuti, asi vamwe vakange vasingape kutenda. Ah, hazvina maturo. Vasingatendi.
We got that kind of people in the world today. You don't realize that the bread you eat and the very air you breathe comes from God.
Amen.
And they worshiped him.
Tine mhando yevanhu vakadaro munyika nhasi. Haukwanisi kucherechedza kuti chingwa chauri kudya uye nemhepo yauri kufema zvinobva kuna Mwari. Zvino vakamurumbidza.
Here some time ago when Mr. Baxter was my manager, when the King of England was there to visit, when the Queen come out, lovely lady, her pretty robe on, her gray hair, and the King sitting so sick at that time, he could hardly stand it, he had a stomach trouble and a multiple sclerosis that was just before he was prayed for.
Imwe nguva yakapfuura, pano vaBaxter vachiri manager wangu. Apo mambo weEngland, pataiveko tichishanya, mambo kadzi paakabuda, mudzimai akaisvonaka, akapfeka nguo yake yakanaka, nevhudzi rake rakange rava kuchena. Uye mambo vakagara vachirwara zvikuru panguva iyoyo, vaisakwanisa kuzvibata, vakange vaine dambudziko remudumbu uye nechirwere chinokanganisa uropi nemusana. Yakange iri nguva iyo vasati vanamatirwa.
That he could hardly stand up, but yet the royal blood of him stuck him what little chest he had out, and he rode down the street in the carriage.
Asi vaisakwanisa kumira. Asi zvakadaro, ropa ravo rehumambo vakasimudza dundundu ravo diki ravaiva naro kunze, vakatyaira vachidzika nemumugwagwa vari mungoro.
Mr. Baxter stand there. And when he passed, I looked at him. His lips was quivering. The tears was running down his cheeks. He put his big arm around me and said, Brother Branham. I said, yes, Brother Baxter. He said, you know, I'm a Canadian. Yes.
Va Baxter, vaive vakamira ipapo. Zvino, pavakapfuura. Ndakavatarisa. Miromo yavo yaidedera. Misozi ichiyerera nepamatama avo. Vakaisa ruoko rwavo rukuru rwakandimbundira vakati, hama Branham. Ndikati, matii hama Baxter. Vakati, munoziva ndiriwe kuCanada hongu.
He said, the man who's over our land, the king, him and his lovely bride and wife is passing by. That's where I can't hold my emotions. I have to get there.
Vakati, murume anotonga nyika yedu, mambo. Iye, ni mwenga wake, wakanaka. Uye, ne mudzimai, ari kupfuura. Ndipo pandatadza kuzvibata. Ndati ndizvitufunure.
I put my arm around him, I said, Brother Baxter, as a Christian with you, what will it be some glorious day when the King comes with his bride?
Ndakava mbundira neruoko rwangu. Ndikati, Hama Baxter, semu Kristu pamwe chete nemi, ko, zvichazova seiko, nerimwe zuva rakabwinyiswa, apo mambo, vachauya nemwenga wavo.
If a man could think that when seeing an earthly king, which is mortal like we are, what will it be when we see the King of Kings coming in glory? What a glorious time it'll be.
Kana munhu aigona kufunga izvozvo achiona mambo wepano pasi anofawo sesu, ko, zvichazova sei patinoona mambo wamadzimambo achiuya mukubwinya. Ichava nguva yakabwinyiswa sei.
He was foreshadowed in Joseph. He was foreshadowed in David. The law foreshadowed Christ. David. Christ being the son of David.
Akafanofananidzirwa muna Josefa. Akafanofananidzirwa muna David. Murayiro wakafanofananidzira Kristu. David. Kristu ari mwanakomana wa David.
And then when Christ being in David as a shadow, it made David, when he was dethroned, rejected of his own brethren. Not only his own brethren, but his own blood. Absalom and his own children.
Uye zve apo, Kristu ari muna David. Semumvuri, zvakaita kuti David, paakabviswa pachigaro cheumambo, arambwa nehama dzake, kwete hama dzake chete, asi veropa rake chaivo. Absalom, nevana vake chaivo.
Here it is. They despise their own father and call for his blood and dethroned him. And he went up the hill, the Mount of Olives, looking back, weeping over Jerusalem.
Hezinoi izi, vakazvidza baba vavo chaivo. Vakadanira ropa ravo. Ndokuvabvisa pachigaro cheumambo. Zvino akaenda kumusoro kwegomo. Gomo remiorivhi. Akatarisa kumashure. Achichemera Jerusarema.
How that he God foreshadowed Christ and David. For when he was dethroned, turned away. And his own delegates, his own people, the Jews, cried for his blood. Away with such a person.
Kuti ivo, Mwari, vakafanofananidzira Kristu muna David. Nekuti, paakabviswa pachigaro cheumambo, adzingwa, nevamiririri vake chaivo, vanhu vake chaivo, maJudha. Vakachemera ropa rake. Munhu akadai uyu. Ngaende.
He set up on Mount Olive and looked over Jerusalem and wept. Saying, Jerusalem, oh Jerusalem, how I would have gathered you like a hen does her brood, but you would not.
Akagara pagomo, remi orivi. Ndokutarisa, kune Jerusalema. Akachema achiti, Jerusalema, oh Jerusalema. Ko, ndikadai ndakakuvhumba mira. Sezvinoita huku, pahukwana dzayo. Asi wakaramba.
Christ was foreshadowed also in Melchizedek, in the priesthood in the 9th chapter and the 7th chapter of Hebrews. How that Melchizedek, Abraham, also foreshadowed all back there, all the good things, just a shadow.
Kristu akafanofananidzirwa muna Merekizedheki. Muhuprisita, muchitsauko 9, muchitsauko 7, chava Heberu. kuti Merikizedeki Abrahamu zvakare akafanofananidzira zvose kumashure uko zvinhu zvose zvakanaka uchingova mumvuri.
And how that Melchizedek, in the 7th chapter we read of him here, we'll just read it for a moment.
Uye kuti Merikizedeki muchitsauko 7 tinoverenga pamusoro pake pano tichangozviverenga kwechinguvana.
For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Amen.
Nekuti Merikizedeki uyo mambo wesaremi mupurisita wamwari wokumusoro-soro wakasangana naAbrahama pakudzoka kwake andouraya madzimambo akamuropafadza. Amen.
Abraham, Lot is cousin, had backslid. You see the real true spirit of Christ. I hope you get it. No matter how far he had backslid, when he was in trouble, here come Abraham to him with an army.
Abraham wrote, mwanakomana wemunin'ina wake aiva akadzokera kumashure. Munoona mweya chaiwo wechokwadi waKristu. Ndinotarisira kuti mazvibata zvisinei kuti akanga adzokera kumashure zvakadii paakava mudambudziko. Heuno Abrahama akauya kwaari nemauto.
The aliens around about through the valleys of Sodom had come down and had took Sodom and its king and took in there, had took Lot with him.
Vatorwa vakanga vakapoteredza mumipata yeSodoma vaiva vadzikako uye vakatora Sodoma namambo wayo. Ndokutora imomo vakatorawo Roti pamwe chete naye.
And Abraham, his uncle, blood relation, brother's children, and he looked down and saw that the enemy had taken away his blood relation. He formed an army of his own servants.
Zino, Abrahama, baba mukuru vake, wehukama weropa, vana vemunin'ina wake. Zino, akatarisa zasi akaona kuti muvengi aiva atora hama yake yeropa. Akagadzira mauto evaranda vake pachake vakamutevera.
That represented Christ.
Amen.
When he saw the church of the living God had been caught away in error of the devil, he found a legion of angels and come to the earth.
Amen.
To pursue the devil.
Amen.
Overtook him. Hallelujah.
Zvaimirira Kristu pakaona chechi yamwari anorarama yatorwa mukukanganisa kwadhiabhori akagadzira mauto engirozi ndokuuya panyika kutevera dhiabhori ndokumukurira. Haleluya.
Oh, how we love him for that. Overtook the enemy and he slew the enemy and robbed him of everything he had, cast him aside.
Ndokuparadzira muvengi. Oh, tinomuda kwazvo nekuda kwaizvozvo. Akakunda muvengi. Zvino akauraya muvengi. Ndokumutorera zvose zvaiva nazvo. Ndokumukandira kuruti.
And what was the first thing they did? Abraham returning back with Lot, his wife, his children and all the possessions triumphantly. Walking back to the old home grounds again. He met Melchizedek.
Zvino chaiva chii chekutanga chavakaita? Abrahama achidzoka naRoti, mudzimai wake, vana vake, uye nepfuma yose, vachifamba nekukunda, vachidzokera kunzvimbo yekumusha yakare zvakare, akasangana naMerikizedeki.
Melchizedek was the king of Salem. Salem is Jerusalem. When the Jews went into Jerusalem, they called Jehu-Salem, Jerusalem. Salem, which means the city of peace.
Melchizedek, waiva mambo we Salemi. Salemi, ndiyo Jerusalema. Majuda pa wakaenda ku Jerusalema. Wakaidana kuti, Jehu-Salema. Jerusalema. Salemi, zvinoreva kuti, guta rerugare.
He was the king of, listen, let us read it. To whom Abraham gave a tenth part of all, first being interpreted the king of righteousness.
Akange ari mambo we, teererai. Kati zviverengei. Kune uyo, Abrahama. Akamupawo chikamu, chegumi chazvose. Pakutanga ari, zvichidudzirwa. Kunzi, mambo, wekururama.
Who was this king that met him? Coming back with a triumph, with a victory, as the church is today from Calvary.
Ndiani mambo uyu, akasangana naye, achidzoka nekukunda, akunda. Sezviri chechi nhasi, ichibva paKarivhari.
After that, the king of Salem, which is the king of peace, without father, without mother, without the sin, having neither beginning of days or ending of life.
Mushure maizvozvo, mambo weSaremi, ndokuti mambo werugare, asina baba, asina mai, asina dzinza, asina kana kutanga kwemazuva, kana magumo ehupenyu.
Who was this king of Salem?
Amen.
A great king of Jerusalem, not the earthly, the heavenly.
Amen.
The earthly Jerusalem is a type of the heavenly.
Ndiani mambo uyu, weSaremi, mambo mukuru, weJerusalema, kwete wepanyika, wekudenga. Jerusalema repanyika, ndiwo mfananidzo, werekudenga.
And here come the king of Salem, which is first the king of righteousness.
Amen.
The king of peace. He didn't have any father, didn't have any mother.
Amen.
He didn't have beginning of life or ending of days. Oh my.
Zino, heuno mambo weSaremi. Auya, anova kutanga, mambo wekururama, mambo werugare, akanga asina kana baba, asina kana amai, akanga asina mavambo, ehupenyu, kana magumo, emazuva, oh, ini zvangu.
Without a descent, none other than Christ himself. That's who the church meets when they go up in the air. And when Abraham met him, he gave him the tithe of all that he possessed.
Amen.
Asina dzinza, hakuna mumwe kunze kwa Kristu, pachake, ndiye anosanganikwa naye nechechi, pavanokwira kumusoro, mudenga. Zvino Abrahama, paakasangana naye, akamupa chegumi, chazvose, zvaanga atapa.
You know what they did? The first thing they did was sit down. I feel really emotional. Sat down and broke bread and drank wine. They'd taken the communion after the battle was over.
Munoziva here, zvavakaita, chinhu chekutanga, chavakaita. Kwaiva kugara pasi. Nino nzwa manyuku nyuku kwazo. Vaka gara pasi. Ndoku kwedura chingwa. Uye, vaka anwa waini. Vaka tora chirairo. Mushure mokunge, hondo ya pera.
And the Bible tells us Jesus Christ said that we'll eat the more of the fruit of the vine until I eat it anew with you in my Father's kingdom.
Zino Bible inotiudza kuti. Jesu Christ. Akadaro. Kuti, tinozo, handizo jigizwa chose pa mchero wemu zambiringa, kushikira ndawu jiga pacha, nemi muumambo wa baba vangu.
Amen. That when the last battle is fought and the victory is won, and the waywards has been brought back to the kingdom of God. We'll set out in the kingdom of God. Amen. And with our Melchizedek, who has no beginning of days or ending of years.
Kuti, kana hondo, yekupedzisira yarwiwa, uye, tava nekukunda, nevakarasa gwara, vadzoswa kuhumambo, wamwari, tichazogara pasi muhumambo, wamwari, uye, naMerikizedheki wedu, asina mavambo emazuva kana magumo emakore.
Oh, he's the king of the eternal one.
Oh, hallelujah.
Eat the communion again, my dear.
Hallelujah. Oh, what a beautiful picture.
Amen.
This marvelous Old Testament gives to the New Testament believers.
Oh, ini zvangu. Ndiye uyo. Asina chisunganidzo. Uyo wemuna zienda na kuenda. Watichajika, chirairo naye. Oh, mfana nizo, wakanaka sei unopiwa ni testamende ya kare. Kuwa tendi, ni testamende icha.
The law, having a shadow of things to come. And not, listen, the law having a shadow of good things to come. And not the very image of those things. It was a shadow of the image.
Murairo, zvaune mumvuri wezvinhu zvichauya, uye usiri. Teererai, murairo, zvaune mumvuri wezvinhu zvakanaka zvichauya, uye usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo. Waiva mumvuri wechinhu chaicho chaiukanda.
David ruled over the world in the golden age of Israel. What was he? The shadow.
Amen.
David sitting on the throne. All the world at his feet. What was it? The shadow of?
David. Akatonga pasi rose. Muzera. Rebudiriro huru ya Israel. Aivachi. Mumvuri. David. Aivaka gara pachi garu. Pasi rose. Riri patsoka dzake. Ko, zvaiva mumvuri wechiiko?
It was shadowing something. Shadowing the son of David, who is the son of God, who is Melchizedek, who is the beginning of days and the ending of years he has none.
Zvaiisa mumvuri pane chimwe chinhu. Zvichifukidzira mwanakomana waDavhida. Anova mwanakomana waMwari. Anova Merikizedheki. Haana mavambo emazuva. Uye nemagumo emakore.
The shadow during the millennium. You sat on the throne of David and rule all nations. The shadow of good things.
Mumvuriwe, panguva ye millennium. Achagara pachigaro chehumambo. Cha David. Achitonga marudzi ose. Mumvuri, wezvinhu zvakanaka.
What is it today? We look and see the shadow. Men and women who profess to be Christians and live like the world. They say, oh, I belong to church. What difference does it make?
Ziko nas, tinotarisa nekuona mumvuri. Marume nevakadzi vanopupura kuva makristu. Asi vachirarama senyika. Vanoti, oh, ndiri nhengo yechechi. Zvinoita mutsauko wei.
It's a shadow. Of the deceiver from the Garden of Eden, who pretended to be good, who pretended to have light, who pretended to have wisdom, but was a deceiver. And that's the way men and women does today, that calls the name of Jesus Christ and doesn't depart from sin.
Mumvuri, we munyengeri, kuva mubindu reIdeni, akanyepedzera kuva akanaka. Akanyepedzera kuva nechiedza. Akanyepedzera kuva neuchenjeri. Asi ari munyengeri. Zvino ndiyo nzira inoitwa nevarume nevakadzi nhasi. Vanodana zita raJesu Kristu. Uye, vasingazobvi pachivi.
Foreshadowing the punishment that they will receive with him who is a deceiver. Jesus said to those religious Pharisees, you are of your father the devil. I hope you find it. I hope this soaks real deep. A shadow of deceit.
Vachifano fana nidzira, murango, wavachawana pamwechete naye, anova munyengeri. Jesu akati, kuvafarisei, vaya, vanamati. Muriwa baba venyu, diabore. Ndotarisira kuti, munozviwana. Ndotarisira kuti, zvinyatso dzika chaizvo. Mumvuri, wehunyengeri.
Then what does that real, royal, 100% Christian that's born again of the Spirit of God, whose name was written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, who let come, let go, what may they hold to God's unchanging hand?
Zvino, anoiteiko muKristu wemazviro kwazvo zvizere, wehumambo, akaberekwa patsva nemweya waMwari, ane zita rake rakanyorwa mubhuku, rehupenyu regwayana, neyenyika, isati yavako, avo. Chingauya, chingaenda, chingava chii, vanogobatirira paruoko rwaMwari, rusingashanduki.
What is it in their heart that's a hungering for something other? For those said the Bible do so plainly confess,
amen,
by their testimony in their life that they seek a city to come,
amen,
builder and maker.
Chiko chiri mumoyo mavo, chinodokwairira chimwe chinhu, chiri mhiri. Kune avo Bhaibheri rakadaro, vanoita saizvozvo, vanopupura pachena, neuchapupu hwavo, neupenyu hwavo, kuti vanotsvaga guta rinouya, muvaki waro, nemugadziri waro, ndiMwari.
What is that hunger in your heart this morning to want to stand in His presence? What is that hunger in your heart this morning to reaching out with all that's in you? All your soul and your life is crying for something. Till you say, I don't care what comes or goes.
Ko, inzara ipi iri mumoyo mako mangwanani ano, yekuda kumira muupo wavo? Ko, inzara ipi iri mumoyo mako mangwanani ano, iri kunanavira nezvose zviri mauri? Mweya wako wose neupenyu hwako uri kuchemera chimwe chinhu, kudzamara wati handina basa nezvinouya kana kuenda.
Oh God, something in you looking on the world and the tears run down in your heart.
Amen.
Oh, lost brother. See the women in their degraded, demoralized way and see man drinking and smoking and cursing and gambling and going to church. What is it in your heart to cry out, my lost wayward brother?
Oh, Mwari. Chimachinu, chirimauri. Ukatarisa panyika. Zvino misodzi inoyerera chidzika mumoyo mako. Oh, hama yakarasika. Tarisai madzimai munzira dzavo. Dzakaderera, dzisina hunhu. Nekuona varume vachinwa, nekuputa, uye vachituka nekubheja, asi vachienda kuchechi. Chii chiri mumoyo mako chinodanidzira kuti hama yangu yakarasika, yakadzokera kumashure?
You've touched something up here. You've been connected with the other end of the line. You've touched a chain, a highway that chained eternity in the beginning.
Wabata chimwe chinhu kumusoro kuno. Wabata nidzwa nekumwe kumucheto kwetambo. Wabata chi chisungiso mugwagwa mukuru. Chakange chakasunganidza zienda na kuenda kumavambo.
When your name was put there and seen by that great attribute or screen of God's knowledge, look down and see it, you'd come home, and yet blinded by the things of the world down here, you have a conception.
Apo, zita rako, parakaiswa ipapo, negoone kwa lichizenga chikuru ichocho, kana kuti, unwe zivo ya Mwari, no kutarisa pasi wakaona kuti, waizo uya kumusha, uye, zvakadaro, wakapofo mazwa nezvinhu zvenyika pasi pano. Une, rumwe ruzivo.
When the Holy Ghost runs down this chain of blood,
amen,
and catches your heart, it speaks,
amen,
of a better land and a better place and a better city.
Apo mwe muchene, unodzikisa ngetani ii. Reropa, zino, yobva yabata moyo wako. Unotaura, zvenyika iri nani, uye nenzvimbo iri nani, neguta riri nani.
Therefore, you say, this world is my home. I'm just passing through.
Amen.
My treasure's all laid up away beyond the blue.
Saka, unogona kuti. Nika ino, handi musha wangu. Ndirikungo furao. Puma yangu, yaka chengetwa kumsoro, kure miri, kwe matenga.
God speaking. Let come go what may, your heart's still centered. It's a shadow. The shadow is before you. That's what makes the shadow. The law having a shadow of the baptism of the Holy Spirit. The law having a shadow.
Mwari vachitaura. Regai. Zvinga uye, zvinga enda, chero, zvazvinga zova, moyo wako, uchaka nangiswa. Mumvuri, mumvuri wacho, uri mberi kwako. Ndizo, zvinogadzira mumvuri wacho. Murairo, zvauine mumvuri. Weru babatidzo, rwemweya mutsvene. Murairo, zvauine mumvuri.
That's the reason he said, in the Bible you have to take it. Compare scriptures with scriptures and make it come through. And if it comes a nick in it, remember you're out of line. Stay in that line of scripture.
Ndicho chikonzero vakati muBhaibheri unofanira kutora nekuenzanisa magwaro nemagwaro woita kuti zvibude kwazvo. Zvino akauya aine kamhosho kadiki mari. Rangarirai muri kunze kwemutsara. Garai nenzira iyoyo mutsara iwoyo. Wegwaro.
Now the law having a shadow can never make the worshiper perfect. Can never make the comer unto perfect. For, listen, second verse, we'll try it. Next 5 minutes.
Zino, murairo. Sawine mumvuri. Aombo viri wakaita kuti. Munamati, akwaniswe. Aombo viri wakaita kuti. Uyo anouya, akwaniswe. Nekuti, tererai ndima tu. Ticha zviedza. Muma minutes, mashanu anotevere.
Look, for then would they not have ceased to be offered.
Tarisai, dai zvakanga zvakadaro. Zvikadai, zvisina kupera, kubayirwa here.
If the blood of bulls and goats and sheep and heifers, and if the high priest was a right order, then the world would have continued on. Death would have ceased under that. You get it? Let it soak just a minute.
Kana ro parenzombe, nembudzi nemakwai, uye. Nematsiru, uye, dai muprista mukuru, aiva wehurongo chaihu. Ipapo, nyika ingadai, yakangoramba ichienderera mberi. Rufu, rungadai, rwakamira pasi, peihoho. Mazvibata here. Ngazvinyatso sinina. Kweka nguvana.
If Caiaphas is the high priest, the offering of animal life would have perfected the man and given him eternal life, then there was no reason for anything else to take place. That would have went right on.
Dai Caiaphas, muprisita mukuru, kupiriswa kwehupenyu hwemhuka, kwainge kwakakwanisa munhu. Nekumupa upenyu usingaperi. Zvino, paisa zova nechikonzero chekuti. Chimwe chinhu chiitike. Zvingadai zvakaramba zvichienderera mberi.
Eternal life would have said it would go right on. But there had to be a shadow of the real Lamb of God that was coming to take away the sin of the world, which had been forespoke by God.
Upenyu usingaperi. Ungadai wakapinda. Nekuramba uchikura. Asi, pakazofanira kuva nemumvuri wegwayana ramwari remazviro kwazvo raiuya kuzobvisa chivi chenyika rakanga rafanotaurwa namwari.
And the men and women today that was foreknown by God before the foundation of the world, their names were written in the Lamb's book of life.
Zvino varume nevakadzi nhasi vakafanozivikanwa namwari. Newe nyika, isati yavepo, mazita avo, akanyorwa mubhuku, rehupenyu, regwayana.
If they shout all right, if they don't all right, if they do this all right, if they don't all right, for God has already. that he said so.
Amen.
It has to come to pass.
Amen.
Kana vakasheve zera, zvakanak. Kana vakasadaro, zvakanak. Kana vakaita izvi, zvakanak. Kana vakasaita, zvakanak. Nekuti Mwari, vakafano taura kudaro. Zvinofanira kuitika.
It's not him that willeth or him that runneth. It's God that showeth mercy.
Thanks the Lord.
God's choice. Not ours.
Asi uyu anoda, kana uyu anomanya. Ndi Mwari vanoratidza tsitsi. Sarudzo, ya Mwari, kwete yedu.
Now notice, then in them offerings will not cease to have been. For they would not have ceased to be offered. Because, why? Here we're getting to the close now. The school's out.
Zino, cherechezai, saka, zvipiriso izvozvo, hazvaizoguma here kuvapo. Nekuti, hazvaizoguma here kunge zvaipiriswa. Nekuti, sei pano tava kuswedera pakuvhara zvino chikoro chabuda.
Because that the worshipper, why? Because, oh, I feel like a little kid with a Christmas toy now. I'm just so happy about this.
Nekuti kuti munamati sei nekuti, oh, ndinonzwa sekamwana kadiki kane toy yekisimusi zvino ndiri kungofara kwazvo pamusoro peizvi.
How I like to give it to the church, to you believers, to let you see what's true. If they would have been all right, it never would have ceased. It would have went on eternal life.
Ndinoda sei kuzvipa kuchechi kwamuri imi vatendi kukuonesai zviri chokwadi. Dai zvaive zvakanaka, zvingadai zvisina kuguma. Zvingadai zvakaenderera upenyu husingaperi.
Because the worshipper, now read it with me. The worshipper wants, not every revival, not every Sunday morning, but the worshipper once purge should have no more conscience of sin.
Amen.
Nekuti munamati, zvino, zviverenge ineni. Munamati, kamwe, kwete rumutsiriro, roga roga. Kushikira mangwana ni eshondo, yoga yoga. Asi, munamati, akacheneskwa, kamwe chete. Angadai, asina hana yechivi.
What? The worshipper wants purge. The purgative of the blood of the Lamb.
Amen.
Once thoroughly sweeps out.
Amen.
Cleans out the worshipper. The very conscience of sin is gone.
Praise the Lord.
Think of it.
Chii, munamati, akacheneswa kamwe chete. Kuchenesa kwe ropa regwayana, kamwe chete, kuno chaira zvizere, kuno chenesa munamati. Hana chaiyo yechivi yabviswa. Pafunge ipapo.
The word conscience and the right interpretation that we use here, this is the King James Version. In England it means the conscience. In here it would mean the desire.
Shoko rekuti hana, mududziro chaiyo, yatinga shandisa pano, ii ndiyo mando ye King James, ku England, zvinoreva kuti hana, kuno, zvinoreva kuti chishuo.
The worshipper wants purge by the purgative of Christ at the Calvary has no more desire of sin. All things has passed away. All things have become new.
Munamati, acheneswa kamwe chete. Nechino chenesa cha Kristu pa Karvari. haasisina chishuo chechivi. Zvinhu zvakare zvapfuura. Zvinhu zvose zvava zvitsva.
Now, you can sing like a lark and still have hatred, malice, and strife in your body, in your soul. You can shout like I don't know what. You still have it.
Zvino, unogona kuimba sekadimba. Asi, uchine ruvengo. Pini, nekukakavara. Mumutumbi mako. Mumunhu wako wemukati. Unogona kudanidzira kunge. Hameno hazo. Unonga, uchingova nazo.
You can dance in the spirit. You can speak with tongues. You can prophesy. You can preach any of those things and still have malice, envy, strife in your heart.
Unogona kutamba mumweya. Unogona kutaura nendimi. Unogona kuprofita. Unogona kuparidza. Chero chimwe. Chezunu izozo. Uramba uine pini shanje. Kukakavara. Mumoyo mako.
But when the real, true foreordination of God's eternal word, when your name is written there and the blood ever purges that person, the very thoughts of it condemn him on the tracks where he's standing here.
Amen.
Asikana, kufano gazwa, kwema ziro kwazo, kwe chokwa li kwe shoko ramari, risinga gumi, zitarako, parakanyurwa ikoko, zino ropa, rino gara richichenesa munhu iyeye. Kungozvifunga chete. Zvino mupomera ipapo chaipo. Paakamira.
Said, don't condemn me. I go to these places. I don't condemn me. Why doesn't it? You as a negative worshiper has never been purged.
Amen.
By the blood of Jesus Christ.
Anoti, hazvindi pomere. Ndinoenda kunzvimbo idzi. Hazvindi pomere. Kosei, zvisingadaro. Iwe, semunamati, asina kunaka. Hauna kumbobvira. Wakacheneswa neropa ra Jesu Kristu.
And the legalists got a hold of this idea. Hallelujah. I'll wear my dresses down this way and my dresses down this way. I'll let my hair grow long and I'll be all right. That's a lie.
Zvino, vanobatirira pane zvemitemo. Vakabva vabatirira papfungwa iyi. Hallelujah. Nishafeka madirezi angu, aka zikani nzira ii. Uye, madirezi angu, aka zikani nzira ii. Nishasi ya vudhirangu, richikura. Uye, nishangenda kaita, zwakanaka. Inema iyoyo.
And they point back to the woman with short hair and with short dress and say she's going to hell. I can't say that.
Uye vanononge zera, kumudzimai anibuzi pupi. Nemadirezi mapupi voti. Arikuenda kugehena. And kwanisi kutaura izozo.
But I think those things are all right. I'm not condemning them. But when you rest your eternal hopes and salvation upon that doctrine, you are damned with it.
Asi ndinofunga kuti zvinhu izozo zvakanaka. Handisi kuvapomera. Asi ukazorodza tariro yako yemunaziende nakuenda. Uye neruponeso padzidziso iyoyo wakapomerwa pamwe chete nayo.
A man or a woman, it doesn't matter where you're this, that, or the other, you come to the fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins and let the purgative of the blood of the Lord Jesus Christ purge your sins.
Murume kana mudzimai, hazvina basa kuti, uri ichi, icho, kana chimwewo, iwe, huya kutsime, rizere neropa, rinobva mutsinga dza Emmanuel. Watendera. Kuchenisa kwe ropa rashe, Jesu Kristu. Kuchenise, zvivi zvako.
Brother, it won't matter. You can still have dresses so long. You could still not wear a short sleeve shirt, you man. And those things are whatever you want to.
Hama, hazina basa. Unogona kuwa, nema direzi akareba kwazo. Unogona kusapfeka, shati inema wako mapfupi. Imi varume, nezinu izozo, kane chero, zaungana kuita.
But if you still got malice and envy and strife, you might have run, danced, spoken tongues, shouted, preached the gospel or anything, but you're lost until that blood has cleansed you and set in the divine love of the Lord Jesus Christ in your heart and in your life, Prince of Christ behind you. Amen.
Asi, kana, uchine pfini, nishanje, uye, nekukakavara, unogona kunge, waka manya, waka tamba, waka taura nendimi, waka shevedzera, waka paridza vangeri, kana chero chimwe chinu. Asi, waka rasika, kushikira ropa iroro, raku chenesa, nekuyesa rudoro wamwari, waishe Jesu Kristu, mumoyo mako, uye, uchisia, matsimba e upenyu, wa Kristu, kumashure kwako. Amen.
Where there is tongues, they shall cease. Where there's prophecy, it shall fail. Where there's knowledge, it shall be vanished. But when that which is perfect is come, that which is in part is done away.
Apo pane ndimi, dzichaguma, pane chiprofita, chichakundika, pane zivo, ichanyangadika. Asi kana icho chakakwana chashika, icho chisina kukwana, chinobviswa.
And we're resting today as legalists upon some legal thing that we done. While when I was a sinner, I was a leopard. The more I tried to quit this and quit that, I only made my spots brighter. I was a hypocrite with it, and so was you.
Zino, takazorora nasi, se avo, vanobatirira pamitemo, pamusoro pechimwe chinhu, chemutemo, chatakaita. Handiti, pandaiva mutadzi, ndakanga ndiri mbada. Pandaka edza, zvakanyanya kuda kurega ichi. Nekurega icho. Ndakangwa ita kuti, mavara angu, awedzere kupenya. Ndakange ndiri, munyengeri nazo. Uye, kana neweo.
But the day when you come to Calvary, to the purging, or the real lamb, under the Old Testament, they brought a lamb. They go out and commit adultery. They get mad and fuss and fight and cuss.
Asi pazua, raunu uya pakarivari. Kuzo cheneskwa, uko gwayana recho kwadi. Pazi pe testamende ya kare. Vai unza gwayana. Vai yenda kunze, ono ita upomuke. Vai gumbuka kwazo. Neku kakavara. Vachirwa. Neku tukirira.
And when they did, they'd bring a lamb. Bring it to the priest. Say, oh, priest of God, yes, I cursed my neighbor. I committed adultery. I told a lie, I stole. Lay his hands upon this dying lamb without a spot.
Uye, kana vadaro, vai unza gwayana. Vori unza kumupurisita voti. Oh, mupurisita wamwari. Hongu. Ndakatuka, vakidzani wangu. Ndakaita upombuke. Ndakanyepa. Ndakaba. Aisa maoko ake pamusoro pegwayana iri. Ririkufa. Risina gwapa.
The priest examined it. Had to be kept up to see if it was right. Laid his hands upon it, and they cut the throat, and the blood went up over his hands, and the little lamb bleeding, kicking, and dying.
Mupurisita, airi wongorora. Raitu chengetwa, kuti, rioneke kana, raiva rakanaka. Aisa, maoko ake pamusoro paro, zino, vocheka huru. Zino, ropa, raienda kwese, pamaoko ake, uye gwayana liki iri. Richichema, richikava kava, uye richifa.
And the worshiper standing there said, yes, that should be me. But the lamb's taking my place. But he went back out with the same desire. He'd do it again just as soon as he's got a chance.
Zino, munamati akamira ipapu, akati. Wongu, ndikadai ndiri ini. Asi gwayana, riri kutora nzvimbo yangu. Asi, aidzokera. Echishuo chumwe chete. Aizviita zvakare. Achingokwanisa kuwana mukana.
And that's the way people do today. They come in and confess and say, oh, this, that, and the other, and go back out and turn around and do the same thing over again. Join one church, another, or this thing gets a little something started, they'll go to this one and that one.
Uye, ndiyo nzira, inoitwa nevanhu nhasi. Vano uya, uye, vachipupura, zvinovoti, ndine ichi, icho. Kana chimwewo, zvino, vobuda kunze, uye, pavano dzokera, vodzokorora, kuita chinhu chimwe chete, vojoina imwe church, ne imwe zvakare, kana imwe iyi, ikaita chimwe chinhu chidiki, chanetsa, saka, vanoenda kune imwe iyi, ne imwe iyo.
But, what was in the shadow of? It was imperfect, that could never take away sin. But it was a shadow of the real double cure coming.
Asi, raiva mumvuri waiko. Raiva risina kukwana. Raisa kwanisa kubvisa chivi. Asi raiva mumvuri wekurapa kwaka petwa kaviri, kwe maziro kwazu kwa iuya.
And when Jesus Christ, the Son of God, came and died at Calvary, and the worshiper once places his hands upon the head of the Lord Jesus, and knowing that screaming and crying at the cross, that death, that vicarious suffering, he ought to pay it himself in that depths of hell where he should have went. He knew that Christ paid the price of confessing his sin.
Zino, paka uye Jesu Kristu, mwana kumana wa mwari, akafira paka rivari. Zino muna mati, akaisa maoko ake, kamwecha ete pamsoro, waisha Jesu, uye achiziva kuti, kudani zira, neku chema kuya pamuchinji kwa, rufu rguya, kutambu zika kuya, aripa njimbo, ye mumwe, aitofanirwa, kuzvibhadhara pachake, munjimbo, dzaka dzika, dzegehena, uko, kwaifanira kunge akaenda. Akaziva kuti, Kristu, akabhadharira njimbo, yekutendeukira, chivi chake.
Then what happened? What made the difference? What went out of the lamb from the blood? Went the life. And the blood cell was on his hand.
Zvino chii chakazoitika? Chii chakaita mutsauko? Ko, chii chakabuda kubva mugwayana? Chakabva muropa? Pakabuda upenyu, uye chizenga cheropa, chaiva paruoko rwake.
The life was a serpent in the altar, but the life of the lamb could not come back on the worshiper. Though he confessed that he was wrong and the lamb took his place. Because a worshiper has a soul and he couldn't live as an animal.
Amen.
Right?
Upenyu, waipoterera pa aritari. Asi, upenyu wegwayana, hawaigona kudzoka pamunamati. Kunyangwe, areurura kuti, aive akakanganisa. Zvino, gwayana, rakatora nzvimbo yake. Nekuti, munamati, ane munhu wemukati, uye, haikwanisa kurarama semhuka. Ndizvozvo.
Oh, God! Cock back both hammers on the shotgun and let both barrels go to this church in my prayer.
Asi, oh, Mwari, kokai, tusimbi tuwiri, twechifefe, uye moita kuti, mipongoro miviri, yende ku church ino, ndiwo munamato wangu.
But when the worshiper, he that heareth my words, and believeth on him that sent me, hath everlasting life. The Holy Spirit
Amen.
Shall not come into condemnation, but pass from death to life.
Asi kana munamati, uyo anonzwa mashoko angu, uye achitenda pana iye wakandituma, ane upenyu usinga peri, mweya mutsvene, hazo ui, pakupomerwa, asi abva murufu, achienda kuupenyu.
When the worshiper puts his hands on the head of the dying Lamb of Calvary
Amen.
And confesses his sins, and God recognizes that to be true, but from his heart he confesses his sins.
Kana munamati akaisa maoko ake, pamusoro, pemusoro wegwayana rekaruvari, riri kufa, oreurura zvivi zvake, uye Mwari, vanozviona sechokwadi, chiri kubva mumoyo make. Anoreurura zvivi zvake.
That circling light called the Holy Ghost of Jesus Christ
Amen.
Turns back into the worshiper,
Amen.
And he's purged and has no more desire of sin. For he's Amen. Led by the Spirit of God and not his own life from then on.
Amen. He'll make mistakes, certainly.
But that life will hold him.
Upenyu ihoho, hunotenderera, hunonzi mweya mutsvene wa Jesu Kristu. Hunodzokera, mumunamati, zvino anobva acheneswa. Uye, haasisina zvakare chishuo chechivi, nekuti anotungamirirwa nemweya waMwari, kwete neupenyu wake oga. Kubva ipapo zvichienda mberi, achaita mhosho. Chaizvo izvo, asi upenyu ihoho, hunomubata.
Watch. Let's go down to the 14th verse. We got time to finish it. Let's take the 12th verse.
Tarisai, ngati dzikei, kune mana, ndima 14, hatina nguva yekuzvipedza, ngati torei ndima 12.
But this man, not the lamb, Christ, But this man is talking out of the high priest order, how the priest went at the temple and so forth. Worship. How the worshiper went back out with the same desire.
Asi, murume uyu. Kwete guayana. Christ. Asi, murume uyu. Ari kutaura zvino pamusoro peurongwa wemuprisita mukuru. Kuti muprisita aipinda sei mutemberi. Uye nezvimwe zvakadaro kunamata. Kuti munamati aizodzokera kunze aine chishuo chimwe chete.
Man comes to the altar and says, yes, I don't want to go to hell. Preacher preaching on how hot hell is, and the altar is full of people. Oh, God, don't want to go to hell. But they're never willing to yield itself.
Yeah.
Say, yes, Lord. Not my will from this on, but yours.
Munhu anoya kuaritari, obva ati, hongu, handidi kuenda kuGehena. Muparidzi, achiparidza. Mapisiro anoita Gehena. Zvino, aritari, yozara nevanhu. O, mwari. Handidi kuenda kuGehena. Asi, havatombo viri, vakada, kuzvipira pachavo, voti, hongu ishe, kwete kuda kwangu, kubva zvino zvichienda mberi, asi kwenyu.
Really realize what you're doing. May God be merciful to me. The blood of Jesus is on your hands then. Don't you go out and start living the same life that you did. That blood will condemn you at the end of the judgment.
Natsoona zvauri kuita. Iti, mwari, ndinzwireo tsitsi. Ropa reJesu, riri pamaoko ako zvino. Rega kubuda kunze, unotanga kurarama upenyu, humwe chete. Wawairarama, ropa iroro, richakupomera kumagumo, pakutongwa.
You better have the life that's in that blood to return to your life's blood, return to your heart and make you live a different person. The worshiper wants purge.
Unofanira kuva neupenyu uri muropa iroro kuti udzokere kuropa reupenyu hwako udzoke kumoyo wako uye wokuita kuti urarame zvakasiyana zvechikristu munhu akasiyana munamati acheneswa kamwe chete.
Watch here. But this man, after he had offered one sacrifice for sin, for how long? Ever. That shameless eternity. Forever set down at the right hand of God at the end of the road. Where is he at? At the end of the road.
Tarisai pano. Asi, murume uyu, mushure mekunge, abaira chibairo chimwe chete, chechivi. Kwenguva yakaita sei? Nokusingaperi. Denderedzwa iroro. Remuna zienda na kuenda. Risina chisunganidzo. Nokusingaperi. Akagara kuruoko rwerudyi rwaMwari. Kumagumo enzira. Ari nechekupi? Kumagumo enzira.
You remember Sunday before last? The Sunday that I preached and illustrated the little ark of Moses that was going down to the bulrushes and everything. You remember how the, you old people got to crying and shouting when I was preaching to the children?
Munorangarira, Sondo, yekumashure, kweyapfuura. Sondo, yandakaparidza, ndikaratidza. Zveareka diki ya Moses, yaifamba chidzika, nemutsanga, nezvimwe zvose. Munorangarira here imi vanhu, vakuru. Pamaka tanga kuchema, nekudani dzira. Pandai pari dzira vana.
Had all them little black and blue eyes sitting up here on the front row. Tell them if you lose your life, you'll find it. If you keep your life, you'll lose it. You remember that church?
Ndakavaisa vose, tumaziso tuya, tudiki, tutema. Nitumaziso tuwe buru. Vaka gara, kuno, muzvigaro, zvekutanga kumberi. Nichivauza kuti. Kana ukarasikirwa neupenyu wako, unohuwana. Ukachengeta upenyu wako, unorasikirwa nawo. Munozvirangarira here, church?
Remember when I was in the illustration, gave the illustration of that morning when Jehoshaphat and when Amram, Aaron, and Miriam all down before daylight with their hands up in the air saying, God, you gave us the baby, now we're giving it back to you. You give it to us. It wasn't ours. It was yours. You give it to us, and now we give it back to you.
Unorangarira here, pandainge ndichiratidza. Ndakapa mufananidzo wemangwanani aye apo, Jokabedi, uye apo, Amuramu, Aroni, na Miriamu. Vakafugama vose, zuva risati rabuda. Vane maoko avo mudenga vachiti, Mwari, makati pamwana mucheche, zvino tave kumudzosera kwamuri. Makamupa kwatiri, akange asiri wedu, aiva wenyu. Makamupa kwatiri, uye zvino, tinomudzosera kwamuri.
We keep it. The witches of hell will kill it. Them old long hook-nosed women come out there and take its little head and bust it against the wall. We'll lose it if we keep it. But if we give it back to the one who gave it to us, we'll keep it.
Tika muchengeta, varoi, vemu gehena, vano muuraya. Izo chembere zine nino refu, zaka kombama, zika uya kuno, kuzotora musoro wake, mudiki, kuti. Ziurovere kumadziro. Tinorasikirwa naye kana tikamuchengeta. Asi kana tikamudzorera kune uyo akatipa, tinomuchengeta.
That's the same thing in your little bark this morning, brother, sister. You've got a cargo in there, the precious cargo of the world. It's called your soul.
Ndicho chinhu chimwe chete. Chiri muigwa rako diki. Mangwanani ano hama hanzvadzi. Une chinhu chawakatakura imomo. Chinu cha wakatakura, chino kosha. Chaka mbo vako, chinonzi, munu wako we mukati.
Go ahead, keep it, live the way you want to. You'll lose it as certain as I'm standing here. And if you give it back to God and surrender your will, you'll keep it. You'll find it, Jesus said so.
Furi namberi, uchengeti. Raramani nzira ya unoda. Uchara sikiru, naye zecho kwadi. Segumira kwa ndakaita pano. Zvino kana. Ukamudzorera kuna Mwari. Uye wopira. Kuda kwako. Unomuchengeta. Unozomuwana. Jesu akataura kudaro.
Remember. And when they push this, the treasure of their heart. When they push it out into the river. Old crocodiles coming up. I could see God in the set. Raised from his throne.
Rangarirai. Zvino pavaka sundira ii. Fuma yepa moyo pavo. Pavaka sundira kunze uko murwizi. Makarwe akari. Akatanga kuya. Ndinoona Mwari. Sesa ndakataura. Vachisimuka kubva pachigaro chavo chehumambo.
You know, there's a lot of trials going on down here. But there's somebody looking at them all the time. They love not their life until death.
Munoziva, kune miedzo mizhinji inoitika pasi kuno. Asi, pane mumwe munhu. Akaitarisa nguva dzose. Havana kuda upenyu hwavo kusvikira murufu.
On poor old Amram with his only beloved little child. Little Jehoshaphat had just nursed it to her bosom and then had to put an ark and push it out into the bulrushes where the alligators were fat on little babies.
Apo Amram, mukwe guru. Anonzwisa urombo. Aiva nemwana wake mudiki oga. Anodikanwa. Jokabedi mudiki. Akanga apedza kumuyamwisa pachipfuva chake. Uye zvadaro. Ndokuzomuisa muareka. Ndokuisundidzira. Kunze uko mutsanga. Maiva nemakarwe. Akange akakora. Nekudya vana vacheche.
There, when she was standing there in the tears running down her cheek, God said, come here. Gabriel, come here a minute. I want to show you something. I got somebody that really believes me. Amen.
Ipapo, paive akamira ipapo. Misozi ichiyerera. Ichidzika nepamatama ake. Mwari vakati. Uya pano. Gabrieli. Uya pano kwe miniti. Ndinoda kukuratidza chimwe chinhu. Ndine umwe munhu. Anotenda zvachose mandiri. Amen.
God, let me be that type of person that can say, God said so, it's right. And be so dead to anything else, so there comes a sound in brass or a tingling cymbal.
Mwari, itai kuti ndive mando, ye munu akadaro. Anogona kuti, Mwari vakadaro, ndizvozvo uye ndinge ndakafa kwazvo kune chinhu chipi zvacho kusvikira zvava kuita seruzha rwendarira kana dare rinongoti ngwere ngwere.
But come here, Dave. All you angels, come out here. I want to show you something. See that man down there, his hands up? Push his own baby out. I gave it to him, I've given it back. I'll see that he keeps it. Amen.
Vakati, uya pano Gabriel. Nemingirozi dzose, uyai kuno. Ndinoda kukuratidzai chimwe chinhu. Munoona murume ari zasi uko, ane maoko ake akasimudzwa mudenga. Asundira mwana wake chaiye uko. Ndakamupa mwana wacho. Zvino ava kumudzorera. Ndichaona kuti anomuchengeta. Amen.
The Gabriel called 10,000 angels on marching orders. I want them out here. Gabriel sounded a little trumpet across the corridors of eternity. 10,000 armed angels walked down.
Vakati, Gabriel, nanangirozi zviuru gumi, vari pasi pekurayirwa kuti vafambe. Ndinovada kunze kuno. Gabriel akaridza hwamanda diki ikanzwika. Nemunzira dzemuna dzienda nakuenda. Zviuru gumi zvengirozi dzine zvombo dzakafamba dzichidzika.
So strain yourself up and down the river. See, there's no alligator. Nothing else is going to touch one of that. It was given back to me.
Vakati, itai mutsetse, muchikwira nekudzika nerwizi, muone kuti hapana garwe, kana chimwe chinhu, chiri kuzobata, mumwe wavo, akadzorerwa kwandiri.
Gabriel said, Lord, chief captain, where are you going to be? I'm going to be at the end of the line. I'm going to receive down there.
Gabriel akati, Ishe, mutungamiri mukuru wehondo, muchange muripi, ndichange ndiri kumagumo kwemutsara, ndichano gamuchira, zasi ikoko.
That's the same thing he does today. When a man puts his trust in the Lord Jesus, confesses his sin, the Holy Ghost takes a hold of that man and Christ stands at the receiving end.
Ndicho chinhu chimwe chete, chaanoita nhasi, kana munhu akaisa rurimi rwake muna Ishe Jesu, achireurura chivi chake, mweya mutsvene anobata munhu iyeye, zvino Kristu anomira kwekupedzisira kwemutsara kwaunogamuchirwa.
Go through many whirlpools and alligators and scary spooks and everything else we come through, through many dangers, tall terrors I have already come. It's grace that's brought me safe thus far. It's grace that'll take me home. Who's at the receiving end?
Tichipinda, nemumvura dzakawanda, dzinotenderera, mune makarwe nezvipoko, zvinotyisa, nezvimwe zvese, zvatapfuura nemazviri, nemunjodzi dzakawanda, matambudziko, nemiteyo. Ndakatopfuura nemo, inyasha, dzakandiunza, ndakachengeteka kusvika pano, inyasha, dzichandiendesa kumusha. Ndiani ari kumagumo, aunogamuchirwa?
Listen, forever set down at the right hand of God, from henceforth up down at the end of the road, expecting till his enemies be made his footstool.
Tererai, ndekusinga peri, akagara kuruoko rwerudyi rwaMwari. Kubva zvino, kumusoro uko kumagumo enzira, achitarisira kusvikira vavengi vake vaitwa chitsiko chetsoka dzake.
Are you ready? Here it is. Here's the last turn on the bolt. Here's the last spot with the torch. Here's the last drive of the nail. This is the one who clinches eternity to eternity. And in there, the sword of God's deliverance has went through the heart and hanging up his belly gate to the Holy Spirit.
Magadzirira here. Hezvinoi izvi pano, hekunoi kutenderera kwebaudi, kwekupedzisira. Heinoi nzvimbo yekupedzisira ine tochi. Hekunoi kurovererwa, kwechipikiri, kwekupedzisira. Ndiko kwacho, kunonyatsobatanidza zienda nakuenda, nazienda nakuenda. uye imomo, munondo werudzi kinuro, rwamwari, wabaya uchipinde mumoyo. Uchirembeza, vamiririri, vavo, kumweya mutsvene.
Here it is, Hebrews 10:14, listen. Not my word, but God's word, who spoke it before the foundation of the world, it has to be so.
Hezvino izviri pano, vaHebheru 10:14, teererai, kwete shoko rangu, asi shoko ramwari. Vakari taura, newe nyika isati yavepo, zvinofanira kuvesa izvozvo.
For by one offering, he has perfected, perfected forever them that are sanctified.
Nokuti, nechipiriso chimwe chete, iye, A-K-A-K-W-A-N-E-S-A. Akakwanisa, nekusinga peri awa vakacheneswa.
Perfected how long? Till the next time you get on a ouch with your neighbor, till the next time you see somebody, some man or woman or lustful, until the next time you see a chance to tell a big lie.
Kukwaniswa, kushika rini, kushika here panguwa, yauchanitsana nemuvakidzani wako, kushika here nguva inotevera, yauchaona mumwe munhu, mumwe murume, kana mukadzi, ane ruchiva, kushika here nguva inotevera, yauchawana mukana, wekutaura nemahuru.
Until the next time you see where you can net someone and hurt them and drive them away from church, so sometime you can criticize somebody.
Kushikira here, nguva inotevera, yauchaona, paunga kwanisa kuviringa mumwe munhu, nekuvarwadzisa, uye, nekuvaita kuti vabve pachurch. Saka, dzimwe nguva, unogona kutsoropodza mumwe munhu.
He has sanctified forever, perfected forever, for the Holy Ghost. You might say something sometimes wrong, that's right. You might do something sometimes wrong, that's right. But as soon as you do it, watch the next verse.
Akachenesa nekusinga peri. Akakwanisa nekusinga peri. Apo mweya mutsvene. Unogona kutaura chimwe chinhu. Neimwe nguva chakaipa. Ndizvo zvechaizvo. Unogona kuita chimwe chinhu. Neimwe nguva chakaipa. Ndizvo zvechaizvo. Asi, uchangobva kuchiita. Tarisai ndima inotevera.
Oh, the Holy Ghost!
Amen.
Oh, my. I just can't preach anymore.
Amen.
Look, the Holy Ghost is a witness to us.
Izo, mweya mutsvene. Oh, iri zvangu. Hatichakwanisi kuparidza zvachose. Tarisai. Mweya mutsvene. Unoti pupurirawo. Iri zvangu.
The Holy Ghost is a witness to us. After that he has said before, this is the covenant will I will make with them in those days, saith the Lord, I'll put my law in their heart, and in their minds will I write them, and their sins and their iniquity will I remember no more.
Holy.
Oh God.
Amen.
Every man that has his hope purifies himself even as God is pure. Let us pray.
Mweya mutsvene, unoti pupurirawo, mushure mekunge, akambozvitaura. Iyi ndiyo sungano yandichaita navo mumazuva iwayo. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndichaisa murayiro wangu mumwoyo mavo, uye ndichaunyora mupfungwa dzavo. Uye zvivi zvavo nekusarurama kwavo, handichatongo zvirangariri kwavari. Oh, Mwari, munhu wese ane tariro iyi, anozvichenesa sekuchena kwakaita Mwari. Ngatinamatei.
Heavenly Father, we thank thee this morning for the purging of the Holy Ghost, for the grace of the living God. We were sinners, unrighteous, ungodly, unlovable, without God, without hope, alienated in the world. And Christ come and took our place.
Baba vekudenga, tinokutenda imangwanani anu, nekuda kwekuchenesa. Kwemweya mutsvene, nekuda kwenyasha dzamwari anorarama. Taive vatadzi, tisina kururama, tisina humwari, tisingadike, tisina mwari, tisina tariro. Vatorwa, tiri munyika, zvino Kristu akauya, akatora nzvimbo yedu.
By foreknowledge, God saw us in this condition. Knowing that we were hungering and thirsting, no wonder Jesus said, they shall be filled. Not become member, not they shall join, but they shall be filled. Hungering and thirsting for righteousness.
Nekufano ziva, mwari, vakati wana tiri mchindano chino. Nuku ziva kuti, taive nenzara nenyota. Ndosaka Jesu akati, vacha zazwa. Kwete kuva nengu. Kwete kuti. Vacha joina. Asi, vacha zazwa. Vaine nzara nenyota. Yekururama.
In other words, hungering and thirsting, knowing that we can do nothing in ourselves no matter what we do.
Nemangwe mashoko. Nzara nenyota. Nekuziva kuti hatina zvatinogona kuita pachedu. Zvisinei. Nezvatinoita.
The devil could make us impersonate every gift. Could make us go out and lay hands on the sick and they'd recover. Could make us speak with tongues. Could make us interpret tongues. Could make us have wisdom, knowledge. But that doesn't take it, Lord.
Diabore, anogona kutiita kuti, titevedzere chipo chose. Anogona kutiita kuti, tibude kunze, uye, toisa maoko pamusoro pevanorwara, uye vopora. Anogona kutiita kuti, titaure nendimi. Anogona kutiita kuti, tidudzire ndimi. Anogona kutiita kuti, tive neuchenjeri, zivo. Asi izvozvo, hazvizvitori, Ishe.
You said many will come in that day and say, Lord, Lord, have not I done these things in your name? He said, depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you.
Makati vazhinji vachauya. Pazuva iroro vachiti, Ishe, Ishe, handina here kuita zvinhu izvi, muzita renyu. Akati, ibvai kwandiri, imi vaiti, zvisakarurama, handina kana kumbokuzivai.
Oh God, then let our hopes be built on nothing less than Jesus' blood with righteousness. When all around our soul gives way, then he's all of our hope and stay. For on Christ the solid rock I stand. All other grounds is sinking sand.
Oh, Mwari, zvino tariro dzedu. Ngatisavakirwe, pane chimwe chisiri ropa raJesu. Nekururama. Kana zvese, zvakapoteredza mweya yedu, zvakundika. Zvino iye, anova zvose tariro, neugaro wedu. Nokuti pana Kristu, dombo rakasimba, ndimire, dzimwe nzvimbo dzose,
to know him is life. Not to know the orders. To know him, the person.
Kumuziva, ndiwa hupenyu. Kwete kuziva rairo. Kumuziva, iye mbune.
I pray, Father, for every sinner in the building today, that you'll save them just now. And may they, without any emotion, without any contradictions, from the devil.
Dinona matira baba, mutazi wose alimuchiva kwa nasi, kuti, vaponese iko zvino. Uye dai ivo. Pasina manyawi, pasina kupikisa kunobva kuna diabore.
But may they with a true, unadulterated faith, believe what they've heard preached and accept.
Amen.
The Holy Spirit who brought it. Grant it, Lord. For it's in his name we asked it.
Asidai, ivo, nekutenda kwechokwadi, kusina kushibiswa, vatende, zvavanzwa, zvichiparidzwa, nekugamuchira mweya mutsvene, wazviunza. Zviitei Ishe nekuti nemuzita rake tinozvikumbira.
And with our heads bowed, I wonder if there's someone here this morning. Now I want your level, honest, truthful, no matter what you've done. No matter how many starts you've made or how long you've belonged to church.
Zvino, nemisoro yedu yakakotamiswa. Handizivi kana paine mumwe munhu pano mangwanani ano. Zvino, ndingada. Kwakadzikama kutendeka kwechokwadi kwenyu zvisinei nekuti wakaitei zvisinei nekuti wakatangidza kangani kana kuti wava nenguva yakareba zvakadini uri nhengo yechechi.
Are you sincere from the depths of your heart of this that knows that the things of the world has passed from you? To know that day after day and year it continues on your anchor holds.
Wakaperera here, zvinobva pakadzika pemoyo wako, pamusoro peizvi, kuti unoziva kuti, zvinhu zvenyika, zvapfuura kwauri. Kuziva kuti, zuva nezuva, uye gore negore, zvinoenderera mberi, hoko yako, yakabata.
There's somebody under foreshadowed at the end of the road where this great kink will be drawn out. There's somebody there tugging at your heart, knowing that someday you'll be lifted up.
Pane mumwe munhu, miri uko, akafanofananidzirwa kumagumo enzira, uko, kuchabviswa, mukaha mukuru uyu. Pane mumwe munhu, ikoko, ari kudonza, mumoyo mako, achiziva kuti nerimwe zuva, uchasimudzirwa. Kumusoro.
If that's not gone from your heart today, friend, fellow citizens, pilgrim, poor little flock, God bless your heart. See you sitting here, gray hair and stooped shoulder.
Kana zvisina kubva mumoyo mako nhasi, shamwari, vagari pamweneni, mupfuri, boka diki, rinonzwisa tsitsi, mwari varopafadze. Moyo wenyu, ndichikuonai makagara pano, nebvudzi rachena, uye nemapendekete, akakombama.
See poor little kids who maybe had to miss meals, and would I stand here and say anything wrong to you that, well, God forbid, I ought to get down and repent before I even preach. I love you, and that's with real Christian love.
Kuona vana vadiki, varombo, avo. Pamwe vaitoshaya chikafu. Zvino, ndingamira pano here, ndotaura zvinhu zvisizvo kwamuri. Izvozvo, saka, Mwari, ngavasatendera. Ndinozova, ndinofanira kufugama pasi, ndotendeuka, ndisati ndatomboparidza. Ndinokudai, uye, izvozvo, zvine rudo rwechikristu, rwemazviro kwazvo.
Be honest now with the Holy Spirit. Has all those things passed from you, or has Satan deceived you, and you're just living a halfway life?
Tendesekai zvino, kumweya mutsvene, ko, zvinhu zvose, izvo, zvapfuura here, kubva kwauri, kana kuti Satani, akakunyengera, uye, uri kungorarama upenyu, wepakati nepakati.
Sometimes you think, well, all right, next time's why you... Well, I don't know, and things happen, as you know, and if that's your condition in this morning, you want to surrender it all to Christ. Remember what he said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath right now everlasting life.
Dzimwe nguva, unofunga, saka, zvakanaka, uye, nguva inotevera, handiti iwe, saka, handizivi. Zvino, zvino, zvino itika. Zvauno ziva. Zvino kana, chiri icho chinano chako. Uye, mangwanani ano, uchida kuzvipira zvose kuna Kristu. Rangarirai, zvaaka taura. Uyo anonzwa mashoko angu. Nekutenda kune uyo, akandituma. Ane, iko zvino, upenyu usingaperi.
judgment's over, from that time on, the thing will be dead. If you really accept it, it'll prove itself.
Kutongwa kwapera. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, chinhu chacho chinenge chafa. Kana ukanyatsozvigamuchira chaizvo. Zvino zviratidza zvoga.
Now look, don't be deceived. You remember here long years ago when we had the church in order, I'm talking to you. You're praying. Heads bowed.
Zvino tarisai. Musanyengedzwa. Munorangarira here pano makore akawanda apfuura. Pataive nechurch iri muhurongwa. Ndiri kutaura nemi. Uye muri kunamata. Misoro yakakotamiswa.
Remember when we had the church in order? When a message is given in prophecy or in tongues and interpretation? When we wrote it down and laid up here on the platform, witnessed by three men?
Munorangarira here pataive nechurch iri muhurongwa. Apo shoko. Parakapiwa. Mukuporofita kana mundimi nemududziro patairi nyora pasi toriisa pamusoro pano pa platform rapupurirwa nevarume vatatu.
I gave the message from the platform. If it didn't come to pass, you had an evil spirit among you. You come up here and made it right.
Ndakapa shoko racho richibva pa platform kana zvisina kuitika mainge muine mweya wechina pakati penyu. Waiuya kumusoro kuno. Wozvigadzirisa.
If a person done what was wrong, a sister or brother seen them doing wrong, they went to them. When they come in church, got them in the arm, went back here in a little room. Said, brother, I seen you at the wrong place. I'm not going to say it before the church because I love you. You were wrong. Let's us pray now.
Kana munhu aita zvakaipa. Hanzvadzi kana hama. Ichimuona achiita zvakaipa, vaienda kwaari. Kana auya muchechi, vaimutora neruoko, voenda kumashure kuno, mukamuri diki voti, hama, ndakakuonai muri kunzvimbo isiriyo. Handisi kuzozvitaura pamberi pechechi, nekuti ndinokudai. Makakanganisa, ngatinamatei zvino.
See? Now, you be honest with yourself. If the love of Christ is in your heart above everything else, God bless you. You're all right. But if it isn't, don't be deceived. Those spirits are deceitful as they can be. They deceive you.
Maona, zvinotendeseka iwe pachako. Kana rudo rwa Kristu rwuri mumwoyo mako. Kupfuurira zvinhu zvose. Mwari vakuropafadze. Zvauri, zvakanaka. Asi kana zvisirizvo, usanyengedzwa. Mweya iyoyo, inonyengera. Nekukwanisa, kwaingaita. Inokunyengera.
That's what the one done Eve told her a whole lot of new truth. Oh yes, God has said, But there's a little flaw in it. That's what broke us this morning. We see that little flaw in the chain. That's what does all the trouble.
Ndizvo zvakaitwa. Nemumwe kuna Eva. Ndoku umuudza. Zvokwadi yakawanda. Yaiva itsva. Oh, hongu. Mwari vakati. Asi. Pane kamhosva kadiki mazviri. Ndizvo izvo. Ndizvo. Zvakati putsa. Mangwanani ano. Tinoona kamhosva kadiki. Kari mukuenderera. Ndiko. Kanokonzeresa dambudziko rose iri.
Brother, if it's not running perfectly with the heart of God, will you raise your hand now to God and say, God, by this I really want to be right. Nobody look but me. Raise up your hand. God bless you, lady. Someone else, God bless you. God bless you and you and you and you and you. God bless you. Now, he knows you. He knows every one of you. He knows just what your desire.
Hama, kana zvisiri kufambirana zvakanaka nemoyo waMwari. Mungasimudze here ruoko rwenyu kuna Mwari uye moti Mwari neizvi ndinoda kuita zvakanaka. Hapana anotarisa kunze kwangu. Simudza ruoko rwako Mwari vakuropafadze. Mudzimai mumwe munhu zvakare Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropa fadzei. Nemi, 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 imi. Mwari vakuropa fadzei. Zvino. Vanokuzivai. Vanoziva mumwe nemumwe wenyu. Vanoziva zvamuri kushuvira.
Now, our old-fashioned way, while you have your head bowed, is for people to come to the altar. That's fine, I like that. That's not a Bible affair. That's just a church doctrine. As many as received Him, to them gave He the power to become sons and daughters of God.
Zvino, nzira yedu yakare, wakakotamisa musoro wako, ndeyekuti vanhu vauye kuaritari. Zvakanaka, ndinozvida izvozvo. Hazvisi zvemubhaibheri. Zvinongova dzidziso yechechi. Kune vazhinji vakamugamuchira. Kwavari, akavapa simba rokuva vanakomana nevanasikana vaMwari.
Right while you're studying, and you've raised your hand, a dozen more of you here, will you now accept in the depths of your heart, after you say you feel that you should?
Ipapo paugere, uye, wasimudza ruoko rwako, dozen kana vanodarika, venyu varipano. Uchazvigamuchira here zvino? Pakadzika dzika pemoyo wako, mushure mekunge wataura kuti unonzwa seunofanira kuita saizvozvo.
Will you same group that raise your hand? Would you raise your hand and say, I will now accept this, Brother Branham. I'll now accept Jesus. No matter what I've done, I'll now accept him as my lover and my savior.
Ungadaro here? Boka rimwe chete rasimudza maoko aro. Ungasimudza here ruoko rwako kuti ndave kuzvigamuchira zvino hama Branham. Ndave kugamuchira Jesu zvino. Hazvina basa kuti ndakaitei. Ndinomugamuchira zvino semudiwa nemuponesi wangu.
God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you. God bless you, lady. I now will accept him. Something in my heart telling me that I want to.
Mwari, vakuropa fadzei, changamire. Mwari vakuropa fadzei, changamire. Mwari vakuropa fadzei. Mwari vakuropa fadze mudzimai. Ini zvino, ndinomugamuchira. Chimwe chinhu mumoyo mangu, chiri kundiudza kuti, ndinoda kudaro.
There's something telling me that I must right now. This is my day. Maybe the next time I'll be too far away. God bless you, mister. God bless you, brother. God bless you, lady. I see your hand. Now I feel I must do it.
Pane chimwe chinhu. Chiri kundiudza kuti ndinofanira kudaro. Izvozvi. Ndiro zuva rangu. Pamwe, nguva inotevera. Ndinenge ndava kure kure. Mwari vakuropa fadzei baba. Mwari vakuropa fadzei hama. Mwari vakuropa fadze mudzimai. Ndinoona ruoko rwako. Zvino, ndinonzwa kuti ndizviite.
Friends, the church is cooling off. America's going to be judged pretty soon. Every nation received it. What are you going to be 100 years from now? You're going to be somewhere. Sometime between this minute and 100 years from now, you're going out of this world.
Shamwari, church iri kuita ichitonhora. America ichatongwa nenguva pfupi inotevera. Nyika dzose dzakatogamuchira. Uchazovei mumakore zana kubva zvino. Uchange uri kune imwe nzvimbo. Imwe nguva iri pakati peminiti ino nemakore zana kubva zvino. Uri kuzobva pano panyika.
You better be sure. Don't trifle with it. The word's being preached by the Holy Spirit. And it's the truth coming from God's word. There's someone who loves you.
Unofanira kuva nechokwadi. Usaite zvekutamba nazvo. Shoko riri kuparidzwa nemweya mutsvene. Uye ichokwadi chiri kuuya kubva mushoko raMwari. Pane mumwe munhu anokuda.
Now you can't raise your hand unless somebody calls you to raise your hand. That's the Holy Ghost. No man can come to me except my Father draws him first.
Zvino, haukwanisi kusimudza ruoko rwako kunze kwekunge mumwe munhu akudana kuti usimudze ruoko rwako. Ndiwo mweya mutsvene. Hakuna munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vangu vamukweva kutanga.
And if he loves you well enough to knock at your heart and say, yes, I mean you, this is the time, I want to come in before I have to take you off this earth prematurely, I will now ask you to raise your hand. Won't you do it then?
Uye, kana vachikuda chaizvo. Zvakakwana zvekugogodza pamoyo wako. Zvinovoti, hongu, ndinoreva iwe. Ino ndiyo nguva yacho. Ndinoda kupinda ndisati ndaita zvekukubvisa panyika ino nguva yako isati yakwana. Ndinokukumbira zvino kuti usimudze ruoko rwako. Haungazviite here zvino?
One more say, I now from the depths of my soul accept it. Now I'm going to pray for you. God bless you, lady. I just felt, sister dear, that was you.
Mumweze anoti, ini zvino, zviva pakadzika dzika. Pemoyo wangu, ndino zvigamuchira. Zvino, ndichakunamatirai. Mwari vakuropafadze mudzimai. Ndangozvinzwa, hanzvadzi mudikani, kuti ndimi.
I look back there, of course you all realize I'm just a few days, but a few hours before the meeting out here. I'm staying in my room right now, praying. Healing service, the angel of the Lord is near. Great things will take place.
Ndatarisa kumashure uko. Hongu, mese munocherechedza kuti. Ndasarirwa nemazuva mashoma. Maawa mashoma, ndisati ndaenda kumusangano. Uri mhiri uko. Ndiri kugara mukamuri yangu. Zvakanyanya zvino. Ndichinamata. Shumiro, hekupodzwa. Mutumwa waJehovha ari pedyo. Zvinhu zvikuru zvichatora nzvimbo.
I look back and seen something standing in the room. It's over a young woman. I seen others raise their hand. I felt a witness that that was true. I thought if I make one more call, if that woman just raised her hand. And she did. That was it.
Ndakatarisa kumashure. Ndikaona chimwe chinhu. Chakamira mukamuri. Chaiva pamusoro pemudzimai wechidiki. Ndakaona vamwe. Vachisimudza ruoko rwavo. Ndakanzwa uchapupu wekuti ichocho chaive chokwadi. Ndafunga kana ndikadana kamwe chete zvakare kana mudzimai uyo akasimudza ruoko rwake zvino abva azviita ndizvo zvacho.
Now God, the lover of our soul, who are we anyhow? Why, before the world was ever formed, you know what every mosquito would be on earth, every ant, every chigger, you're an infant.
Zvino Mwari, mudiwa wemoyo wedu, tiriva naaniko zvakadaro. Handiti nyika isati yavambwa. Makaziva humutu wese waizova panyika. Svosve rose, chikwekwe chose, hamuna magumo.
And you knew that this morning that people would raise their hand. You knew it. Why, you've seen him before the world began. You've known it always. And you knew that this thing would take place, that you might express your love to your people.
Uye maiziva kuti, mangwanani ano, kuti vanhu vachasimudza maoko avo. Maizviziva. Handiti, makavaona nyika isati yavambwa. Maizviziva, nguva dzose. Uye maiziva kuti, chinhu ichi. Change chichaitika kuti mugoratidza rudo rwenyu kuvanhu venyu.
You said you raised up Pharaoh and hardened his heart that you might show your power. How much more will you express your love?
Makati makasimudza Farao ndokuomesa moyo wake kuti mugoratidza simba renyu. Zvichave zvakawedzera kuwanda zvakadini pamucharatidza rudo rwenyu.
Satan, that evil one who perverted right to wrong, you let him do it because you'd express your love then to your people. Oh God, we love you so much. We appreciate you.
Satan, uyo wakaipa, akachayamisa zvakanaka kuva zvakaipa. Makamutendera kuti azviite, nekuti munogona kuratidza rudo rwenyu zvino kuvanhu venyu. Uye oh Mwari, tinokudai zvakanyanya. Tinokuyemurai.
And I pray, God, that these people live a Christian, humble life from this day henceforth as they've accepted you
And if there be others, maybe I never seen them all, maybe you never showed them to me, but you talk to them. If there's others, bless them also. For we ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Uye ninona maata mwari, kuti vanhu ava vachararama upenyu, wakaninipa, weche Kristu kubva nasi zvichienda mberi. Sezvo, vakugamuchirai. Zvino kana paine vamwe, pamwe, andina kumbavaona vose. Pamwe, hamuna kuvaratidza kwandiri. Asi, mataura navo. Kana paine vamwe, vanopafadzeiwo zvakare. Nekuti, tinozvikumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Riripo tsime rizere neropa rakatorwa kubva mutsinga dzaEmmanuel uye vatadzi vakanyudzwa pasi pemafashama iwaya vanorasikirwa nemhosva dzavo dzose zvishomanani zvino hanzvadzi.
You know, yesterday Brother Roverson was up to Brother Woods's. I slipped down, I was waiting for some visiting minister to come. He threw on a picture, and the picture was a lot of it we was looking at, but one of it, when the church is walking out the door.
Munoziva, Nezuro, Ama Robertson, wakange vari kwa Hama Wood. Ndakavereve dzako, ndaive ndakamirira, mumwe mushumiri, muenzi kuti auye. Vakaisa, mumwe mufananidzo, uye, mufananidzo wacho, wakanga. Nizhinji yacho, yatakange tiri kutarisa. Asi mumwe wacho apo church yaive yobuda pamusuo.
And I see myself come out there and I look, oh my boy, what a few years has done to you. I looked again. That come in my mind this morning.
Zvino ndakazviona pandaibuda imomo. Zvino ndakatarisa. Oh, ini zvangu. Vakomana, zvokuti izvo makore mashoma. Zvaita kwauri. Uye ndakatarisa zvakare. Zvadzoka mundangariro dzangu mangwanani ano.
Just a few more days we have with these toils and sins. Now think of the times that when I heard that song start, see them make their way up here, stand around the altar to take communion. I've heard the casket wheels squeaking as she went out in the room there, taking them out.
Anongova mazuva mashoma, atinawo ekushingaira uku. Pamwe, nezvivi. Zvino ndinofunga, nezvenguva idzo, pandainzwa, rwiyo, rwuya, ruchivambwa. Ndichivaona vachiuya kumusoro kuno, vomira pose paaritari. Vachitora chirairo. Uye ndakanzwa maviri ekasketi. Achirira, ichipinda mukati, mukamuri imomo, kuvatora, ichivaendesa kunze.
Remember, the preaching of this word will be a stand the judgment. Now I'll have to stand behind it. Stand there. I'll have to be a witness of that. I can't take it back. I've done said it. I've got to stay with that. Just go to meet me in judgment. Just as God said his word, he can't take it back.
Rangarirai, kuparidzwa kweshoko rino, kuchava, kumira mukutongwa. Zvino ndichamira kuseri kwacho. Ndakamira ipapo. Ndichafanira kuva chapupu chazvo. Handigone kuzvidzosa. Ndatozvitaura kare. Ndotofanira kumira nazvo. Zvichasangana neni pakutongwa. Samwari vakangotaura shoko ravo uye havakwanisi kuridzosa. Maona,
I weigh every word first in my heart
and see if I want to say it myself. If it seems wrong, I don't say it, I'll let him say it. But if he says something contrary, though I wouldn't believe it, I'd say it anyhow, because it's him. I want to be sure, because I don't want any mistakes that day.
Saka, ndinoyera shoko roga roga, kutanga mumoyo mangu, uye ndoona kana. Ndichida kuritaura pachangu. Kana richiita serisina kunaka, handiritauri. Ndinovatendera kuti varitauri. Kana vakataura chimwe chinhu chinopesana kunyangwe ndikasazvitenda, ndinozvitaura zvakadaro nekuti ndiyo ndinoda kuva nechokwadi, nekuti handidi chero kukanganisa hako pazuva iroro.
It's going to be awful dark down the river that day. Ain't going to be nobody there to help. You ain't going to take no money down there. Your friends is going to be in the same shape you are. It's going to be awful dark. You got to cross. I want to be sure my ticket's right.
Munoziva, kuchange kuine rima rinotyisa zasi kurwizi zuva iroro. Kuchange kusina munhu ikoko anobatsira. Hausi kuzoenda nemari zasi ikoko. Shamari dzako dzichange dziri muchinhano chimwe chete sechauri. Kuchange kune rima rinotyisa, unofanira kuyambuka. Ndinoda kuva nechokwadi chekuti tikiti rangu ndiro chairo.
I want to be sure when I look on it, I see the red blood of my master. Then when I hear after a while the old ship blow, it'll be all right then. But I don't want no trouble down there then. I want to settle it now. If there's any trouble I want to settle now, I'm going to need every bit of grace I can get it that day.
Ndinoda kuva nechokwadi. Pandinoritarisa, ndinoona ropa chukura tenzi wangu. Zvino, pandinonzwa mushure mechinguva, ngarava yakare ichirira. Zvichange zvakanaka zvino. Asi, handidi dambudziko zasi ikoko ipapo. Ndinoda kuzvigadzirisa zvino. Kana paine chero dambudziko, ndinoda kuti zvigadziriswe zvino. Ndichange ndichida chikamu chose chenyasha. Chandika gona kuwana pazuva iroro.
I'm going to be honest. As a great teacher said to the day, he didn't want to be pauper, he wanted to be honest. I voiced mine with him. I want to be honest.
Ndiri kuda kuzova ndakatendeka. Semudzidzisi mukuru akataura rimwe zuva, aisada kuva nemukurumbira. Aida kuva akatendeka. Ndinotaura pamwe chete naye. Ndinoda kuve ndakatendeka.
I want to tell the truth. So at that day, when it does come, I hear the screams around the bank. I want to look down and be sure.
Ndinoda kukutaurira ichokwadi, kuitira kuti pazuva iroro, kana richinge razouya, ndichinzwa kuzhambatata pamahombe kombe. Ndinoda kutarisa zasi, uye ndigova nechokwadi.
Like the Hebrew children when they see their black wings coming across the death, the little boy say to dad, are you sure the blood's on the lintel? The father look out, yes, son, the blood's there, but that's all right, then we're safe. It's not there this morning, friend. Be sure.
Sevana vechihiberu. Pavakaona mapapiro matema, achiuya ako erufu, mukomana mudiki, akati kuna baba, mune chokwadi here kuti ropa riri pachikumbaridzo? Baba vakatarisa, hongu mwanakomana, ropa riripo. Saka, zvakanaka zvino, takachengetedzwa. Haripo here mangwanani ano shamwari? Iva nechokwadi.
Now, or may I know you come to be prayed for, sis? This poor little girl, how she's sitting on a row is a little bitty thing there. Little Shirley sitting here. We just come in from Arizona.
Zino, ora mei, ndinoziva kuti wauya kuzonamatirwa hanzvadzi. Musikana mudiki uyu anonzwisa tsitsi kuti adere hake Mumutara, semunu mudiki diki kwazvo apo. Shelly mudiki. Agere pano. Achichema. Achanguya achibva kuArizona.
I think of them little kids. All of you remember, Matt, you're in a little old boxed up house where poor old dad sat together behind the church here for him. Remember those little fellows, how we all know them?
Ndinovafunga vana vadiki ivava mese unovarangarira kunze kuno uku muimba diki diki yakare isina kukura baba vavo vakare vanonzwisa tsitsi vakagara vose kumashure kwechechi kuitira ivo ndinorangarira vana vadiki ivavo kuti ini kuti tinovaziva tose.
How poor little Ora May, it takes two to raise a family. Oh God, this horrible thing of marriage and divorce. And how Curtis done the best he could by them. He worked hard.
Kuti Ora May mudik anonzwisa tsitsi zvinotora vaviri kuchengeta mhuri. Oh Mwari, chinhu ichi chakashata chekuroorana nekurambana. Uye kuti Curtis akaita nepose paigona navo aishanda nesimba.
But a child, no matter who it is, needs a mother's love, somebody to love them. It's nature. To quieten your feeling.
Asi mwana risinei kuti ndiani anoda rudo rwaamai. Mumwe munhu anovada ndiwo masikirwe azvakaita kuti zvidzikamise manzwiro ako.
I'm a hunter. I study wildlife. And I get out and just study it. An old mother bear, when she goes in the fall of the year, she's bred to be a mother again. She runs all of her cubs away. She has from one to two. She runs them away, make them hibernate themselves so they'll be used to it.
Ndiri muvimi, ndinonjera mhuka dzesango. Zvinongova, zvino ndinobuda kunze, ndichingodzinjera. Chitsere chakare, chinova amai, pachinopinda mumwaka wematsutso egore. Chinosangana nechikono kuti chizoita vana zvekare. Chinodzinga vana vacho vose. Chinenge chiine vana kubva pane mumwe kusvikira vaviri. Chinovadzinga chovaita kuti vazvigarire voga kuitira kuti vajairire.
The next year when she comes out, she's got two more little babies, one or two more. She mothers them through the summer, then fall she scats them away again. She has two more the next summer.
Gore rinotevera pachinobuda chinenge chava nevamwe vana vadiki vaviri mumwe kana vamwe vavirizve. Chinovarera munguva yezhizha yose, zvino mumatsutso chinobva chavadzinga zvakare. Chinoita vamwe vaviri muzhizha rinotevera.
But what if she doesn't have any babies that year? You know what she does? She goes out. She tries to find those cubs. They're as big as she is. If she can't find them, she'll take a couple little wolves. She'll take a couple coyotes. She'll take actually a human baby. Sure, it's been done. She'll take that little baby or anything, and she'll mother it. It's just nature. She can't help it.
Asi, ko kana, chisina kumboita vamwe vana gore iroro. Munoziva zvachinoita here. Chinobuda kunze, choedza kutsvaga vana ivavo. Vanenge vakakura, sezvachiri. Kana chikasakwanisa kuvaona, chinotora mumidiki shoma. Chinotora makava mashoma. Chinototora chaizvo izvo mwana wemunhu. Chokwadi, zvakamboitika. Chinotora mwana mucheche mudiki iyeye kana chimwe chinhu. Choita amai vacho. Zvinongova zvemasikirwo azvo. Hachigone kuva zvakasiyana.
Look at a little girl with her dolly. Well, she ain't 3 years old. I seen my little Sarah the other night. I went in the room, nervous little thing. There she was sleeping with her little doll on her arm.
Tarisa musikana mudiki. Ane chidori chake. Handiti. Hasati ava ne makore matatu ekuberekwa. Ndakaona Sara wangu mudiki. Umwe usiku. Ndakaenda mukamuri. Kamunu kadiki. Kano huta huta. Uye. Heuno ari apo. Akarara ne mudori wake. Mudiki. Paruoko wake.
I stood there and looked down. Oh, poor little thing. You know, it won't be long, many years, Dad will get old, that's what I am now. Get gray and pass away.
Ndakamira ipapo. Ndikatarisa pasi. Ndakafunga. Kamunhu kadiki kanonzwisa tsitsi. Munoziva. Hazvizotori nguva refu makore mazhinji, baba. Vachakwegura mushure mechinguva. Nditori izvozvi. Ndobva ndachena musoro uye. Ndobva ndapfuura.
But that's foreshadowing someday a real little baby laying there. It's just in you. And if you don't love those little fellows, something else will take its place.
Asi, zviri kufananidzira. Rimwe zuva, mumwe mwana mudiki chaiye. Akarara apo. Zvinongova mauri. Zvinokana. Ukasada vana vadiki ivava. Chimwe chinhu. Chinotora nzvimbo iyoyo.
If a man don't worship God, he'll worship his car, he'll go to bar room, he'll do something else, he'll run around, because there's something got to take that place.
Kana munhu asinganamati Mwari, anonamata motokari yake, anoenda kubhawa, anoita chimwe chinhu, anozengi, achimanya manya, nekuti pane chimwe chinhu chinofanira kutora nzvimbo iyoyo.
Now, our sister, I don't mean to be get her into emotion, but not having a mother's care correctly, something else took its place. The poor little thing is suffering this morning from a nervous break. Two little babies.
Zino, anchadziedu, andireve kuva, kuva pinza, mukubatikana. Asi, nikushaya kuchengeta, kwa amai. Kwa kafanira, chimechinu, chakatora nzvimbo yacho. Zino, munhu mudiki uyu, anonzwisa tsitsi. Ari kutambudzika, mangwanani ano. Nekuda kwekuhuta huta kwakanyanyisa. Vana vadiki vaviri.
She's made mistakes, so have I. And who else hasn't? And I'm trying to say there's someone who's done forgiven. She raised her hand a while ago. It's all gone.
Akaita mhosho. Kunyangwe neniwo. Uye, ndiani mumwe asina kumboita. Asi ndiri kuedza kutaura kuti. Pane mumwe munhu akatozviregerera. Asimudza ruoko rwake nguva yadarika. Zvatopera zvose.
That come from a true heart, which I want to believe it did. Watch what happens. When she's an old gray-headed woman, it'll still stand. Right?
Zvabva pamwoyo wakatendeka. Uyo wandinoda kutenda kuti wadaro. Chingotarisa. Zvinozoitika. Paachave mudzimai. Akwegura. Achena musoro. Zvicharamba zvakamira. Ndizvozvo chaizvo.
But she's nervous. There's not a medicine in the world can help nerves. If you take medicine to settle your nerves, it'll make you twice as bad when it leaves you.
Asi, anohuta huta. Hakuna mushonga munyika. Unogona kubatsira tsinga dzemanzwiro kana ukatora mushonga kuti udzikamise kuhuta huta kwako unowedzera kukukanganisa zvakapetwa kaviri kana uchinge wapera mauri.
They're not a remedy for nervousness, but I'm so glad there's a cure. You know, I've suffered that too. There's a cure, not a remedy, a cure, double cure.
Hakuna mushonga wekuhuta huta. Asi ndinofara kuti pane chinorapa. munoziva ndakambotambudzika nakuwo zvakare pane chinorapa kwete mushonga chinorapa chinorapa zvakapetwa kaviri.
Oh, my sermon yesterday at the radio, the era of deliverance, the preacher strikes so short of it as Josh did. He should have struck some more. But look, my brother, sister, the remedy is Christ.
Pamaridzo yangu nezuro paredio museve werudzi kinuro vaparidzi vanopfuura mishoma zvakanyanya sezvakaita Josh aifanira kunge akapfuura kakawanda asi tarisai hama yangu hanzvadzi chinopedza dambudziko racho ndiKristu.
Or may I say this in the pulpit behind this little box built here, but it's just as sacred as any pulpit, for the gospel has been dedicated to God. We're poor people. It might not have a gold layer over the top, but the Holy Ghost has come here and done some great things for us.
Kana kuti ndimbotaurawo izvi papurupiti kuseruke bhokisi diki rino rakare pano asi inongoyera sezvakangoitawo imwewo purupiti yevhangeri yakakumikidzwa kuna Mwari. Tiri vanhu varombo ingave isina kunamwa nendarama pamusoro asi Mweya Mutsvene wakauya pano ukatiitira zvimwe zvinhu zvikuru.
My sister dear, God bless your little heart as a mother and as a child. If you'll accept what Brother Bill has said or tell you now, I'll assure you, honey, that you'll go out of here, you'll be well.
Hanzvadzi yangu inodikanwa, Mwari varupafadze moyo wako mudiki. Saamai uye semwana kana ukagamuchira zvataurwa nahama Bill kana zvavari kukuudza zvino. Ndinokuvimbisa mudikani kuti paunobuda muno unenge waita zvakanaka.
Now when you raised your hand a while ago, that time you accepted Christ. I want you, in a few minutes, I want you to come up here. And I can prove to you, by you be the judge. By the grace of God and the Holy Ghost that's now standing here, I can make it leave you. It's right, I've never seen it fail.
Zvino, pawasimudza ruoko rwako nguva yapfuura. Nguva iyoyo, wagamuchira Kristu. Ndinoda kuti iwe, mumaminitsi mashoma. Ndinoda kuti uye kumusoro kuno. Uye, ndinogona kukuratidza ne iwe, iva mutongi. Ninyasha dzaMwari, uye, ne Mweya Mutsvene. Wakamira pano zvino, ndinogona kuzviita kuti. Zvikusiye, ndizvo zvochaizvo. Handisati, ndambozviona zvichikundika.
But then, it'll come back to you when you get away from here. If you'll let it. But if you'll just not receive it anymore, no matter how you feel, you go on saying, Jesus Christ heals me.
Asi zvino, zvinozokudzokera kana uchinge wabva pano, waona. Kana ukazvitendera. Asi, kana, ukasangozvigamuchira zvakare. Zvisinei nokuti unonzwa sei. Iwe ramba uchitaura kuti Jesu Kristu anondipodza.
See, you've dropped, Orme, from up here, where you used to be happy and ride that bicycle and run up and down the street here. You was happy then. You didn't have the feelings you have now, did you? See?
Waona, wadzika Orme, kubva pamusoro apa. Apo, pawaimbofara uchichova bicycle ria, uye uchimhanya uchikwira, nokudzika nemugwagwa uri pano. Waisimbofara ipapo. Wakange usina manzwiro aunawo zvino. Wakange here? Waona?
Now you dropped down here. It's because there wasn't nothing there to hold you, honey. You dropped down here. But now you've got to believe that you're up here. And believe it in faith without works is dead.
Zvino wadzika zasi kuno. Nekuda kwekuti pakange pasina chinhu chaikugama mudikani. wadzika zasi kuno. Asi zvino, unofanira kutenda kuti, uri kumusoro kuno. Uye, wozvitenda. Zvino kutenda kusina mabasa. Kwa kafa.
If you believe it, then act like you're up there. And then God will just let you right up there again.
Kana uchizvitenda. Chiita se uri kumusoro uko. Uyeze, Mwari vanobva. Vango kusimudzira kumusoro ikoko chaiko. Zvakare.
There's your Aunt Needy sitting back there. She had the same thing. I had the same thing. I know what it is. But God's a cure.
Havo tete vako Mida. Vakagara kumashure uko. Vaivao. Nechinu chimwe chete. Ndaivao nechinu chimwe chete. Ndino ziva zvachiri. Asi, Mwari ndivo chinorapa.
Are you going to believe it this morning, Orme? Won't you come here? Any of the rest of you sick to be anointed? All right, let's bow our heads just a moment.
Uchazvitenda here, mangwanani ano, Orame. Ndinoda kuti uuye pano. Nani zvake? Wevamwe venyu vanorwara, vanoda kuzodzwa. Zvakanaka.
Church, all of you knows Curtis. You know Orme. Just to look at Orme, you can see something taking place. She's weary and upset. But Orme, this is a settling time.
Church, mese munoziva Curtis. Munoziva Orme. Kungotarisa Orme. Mutuona kuti pane chimwe chinhu chaitika. Akarukutika, uye, asina mufaro. Oramei, ino ndiyo nguva, yekuzvigadzirisa.
I want to ask you something. Many times, Oramei, you said, if I could just find some place to start from, if I could just begin at this time to feel better, I believe I could help myself pull out. See, that's right, isn't it?
Ndinoda kukubvunza chimwe chinhu. Nguva dzakawanda Oramei wakati. Dai ndaingokwanisa kuwana nzvimbo yekutangira pairi. Ndaindango gona kutanga, panguva ino, kunzwa zviri nani. Ndinotenda kuti, ndaizvo zvibatsira kubuda. Waonaka, ndizvozvo. Handizvo here?
Well, you're at the place now, Rome. You're at the best place in the world, at the altar, where the only person in the world can help you will. That's God. I want you to bow your heads, everybody. Join me in prayer.
Saka. Uri panzvimbo iyoyo, zvino Oramei. Uri panzvimbo, yakanakisisa munyika. Paaritari, apo munhu mumwe chete munyika, anogona kukubatsira. Achadaro, ndi Mwari. Ndinoda kuti, mukotamise misoro yenyu, munhu wese. Batanai neni mumunamato.
Your Heavenly Father, as this poor little girl, life is so short. Now she's a young mother. I know a while ago when she raised her hand, every sin was taken away. God, your Bible's a witness of that. You spoke it from heaven that he that would believe would receive.
Baba vanodikanwa vekudenga. Apo musikana uyu mudiki anonzwisa tsitsi. Upenyu wakanyanya kupfupika. Zvino ndi amai vechidiki. Ndinoziva nguva yadarika. Paasimudza ruoko rwake. Chivi chose chabva chabviswa. Mwari, Bhaibheri renyu ichapupucha izvozvo. Makazvitaura kubva kudenga. Kuti, uyu anotenda. Anozogamuchira.
Now she's got an awful struggle ahead of her, Lord. And Satan would throw her up yonder, take them babies away from her, and set her in the insane institution to butt her head against the wall.
Zvino ane hondo yakaipa, mberi kwake ishe. Uye Satani. Anozomukandira, kumusoro kwakadaro. Uye, ndikumutorera vana vadiki ivavo. Omuisa munzvimbo inochengeterwa. Vanurwara, nepfungwa, kuti arovere musoro wake, pamadziro.
But she come to the right place today, the altar. She come to the house of the living God. She stands here as it was alone at the altar, but not alone. The angels of God are encamped about. The Holy Ghost is near too.
Asi, au ya kunzimbo chaiyo, nas ku aritari. Au ya kuimba ya mwari, vanura rama. Aga mirapano, sekunge ari oga, pa aritari. Asi, haasi oga. Ngirozi za mwari, zaka kombereza. Mwiyamuchene, uri pejigo zakari.
And she's a witness of seeing many things happen, and know that you are God. And I pray that with all my heart, with all my soul, at this day that you will help Oramei.
Uye iye, ichapupuche kuona zvinhu zvakawanda zvichiitika, nekuziva kuti muri mwari. Zvino ndinonamata nemoyo wangu wose, nemweya wangu wose, kuti zuva rino, kuti mubatsire Oramei.
Now, Father, I'm taking from this altar that's set here at this sacred place, where the Holy Ghost is overshadowed. It's called olive oil, or anointed oil, anointing oil. It's according to your specification, the oil from the olives of the branch.
Zino baba, ndava kutora kubva paaritari ino, akagara pano panzvimbo ino inoyera, yakafukidzirwa nemweya mutsvene. Anonzi, mafuta emuorivhi, kana kuti mafuta akazodzwa, mafuta ekuzodza. Zviri maererano nekutaura kwenyu, mafuta anobva pamaorivhi epabazi.
And now as I go forward to anoint my sister with this oil, you said the prayer of faith shall save the sick.
Uye zvino ndichipfuurira mberi kunozodza hanzvadzi yangu nemafuta aya. Makati, munamato wekutenda, uchaponesa vanorwara.
As you're preaching the gospel, knowing that this great service is coming up, thy will be done here in Annapolis, for many neurotics, deaf, dumb, blind, and everything will stand there. But we don't fear one bit.
Mushire meku pari za vangeli. Nekuziva kuti shumiro huru ii. Irikuya. Kuda kwenyu ngaku itkwi. Pano, pa Indianapolis. Apo varwere, vepfungwa, vakawanda, matsi, mbewe mapofu. Nezvimwe zvose, vachamira ipapo. Asi hatitye, kana nepa iki zvapo.
You spoke it before the world began. We have a touch of heaven yonder that tells us it's the truth. We go forward then to challenge that devil. Our people's in trouble. Just as Lot was in the sermon this morning and Abraham went after him.
Makazvitaura nyika isati yavambwa. Tine kubata kwedenga. Miri uko. Kunotiudza kuti ichokwadi. Tinoenda mberi zvino. Kunopikisa diabore iyeye. Vanhu vedu vari mudambudziko. Sezvakange zviri roti. Mumaridzo yemangwanani ano. Zvino. Abrahama. Akamutevera.
Satan, we come at you this morning. Our poor little forsaken sister is in trouble and we come at you with the anointed oil and with the baptism of the Holy Ghost, with the divine word of God and the gospel. We go to lay hands on her. In the name of Jesus Christ. And we catch you away from her.
Satan. Tiri kukutevera mangwanani ano. Hanzvadzi yedu diki, inonzwisa tsitsi. Yakaraswa. Iri mudambudziko. Zvino isu, tiri kuuya kwauri. Nemafuta akazodzwa. Uye, erubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Neshoko zvene ramwari. Uye nevhangeri. Tinoenda kunoisa maoko pamusoro pake. Nemuzita raJesu Kristu. Zvino, tinokudzinga. Kuva maari.
Jesus said, no one can fail. That in my name they shall cast out devils. You are a devil.
Amen.
No obedience to his command.
Jesu akati, endai, uye hazvigone kukundika. Akati, muzita rangu, vachadzinga madimoni. Zvino iwe, uri dimoni. Mukuteerera kurayira kwake, tinokudzingira kure kubva pane uyu, mudiki wangu. Tinoreverera zvino, uyo, anoita, seakaraswa. Ropa raJesu Kristu, rinomuchanesa kubva kuzviri zvose. Nasi, hava akachena, uye muchene, pamberi pamwari, nekureurira chivi chake, kuburikidza, nekushambwa nevhangeri. Tinokudzingira kure, kuhuta huta uku. Oh, hongu. Wainge uchimudana, asi hauchagona kumubata. Tinokumbirira ropa, rive pakati pake ne uyu. Vanomira, semurevereri. Uye zvino, chisiya musikana uyu. Muregedze aende, akasununguka. Uye, kubva pazuva rino zvichienda mberi, ngave anofara. Kuitira vana vadiki avo, varerapo. Kuitira kuti murume wacho, na iyeo, nga uye, agova muKristu. Dai vose vari vake, uye rimwe zuva mukubwinya, denderedzwa guru remhuri, risave rakadimuka, miri uko. Itai kuti amai vake, baba vake, vose vake, munhu wese, vave vari ikoko. Oh, Mwari, zviitei izvi. Ngasunungurwe kubva panguva ino. Tinomusunungura nerudo rwakakwana. Uye tichizvirayira kuburikidza neBhaibheri. Uye nerufu kuvigwa nerumuko rwaJesu Kristu. Kuburikidza neropa rake. Nemweya mutsvene, tinomuunza kwamuri kuburikidza nezita raJesu Kristu. Amen. Zvakanaka, chienda zvino. Zvino, zvichadzokera panzvimbo pakafanira. Uri kunzwa zvakanaka here zvino? Hazvisi kukukanganisa zvino. Uri kunzwa zvakanaka zvino. Iva, wakadai nguva dzose. Zvichaita zvakanaka. Chokwadi. Amen. Zvino, zvapera hanzvadzi. Zvino kuita kuti unzwe kurerukirwa. Zvino unogona kubuda muno. Wobuda muno wova ora mei zvakare. Bedzi ora mei mutsva. Musikana anofara muna Kristu. Dai zvese zvaenda. Somebody here, somebody here. ndodzoka pano zvakare. Pangaita gore kubva nhasi. Mwari vachitendera. Uye ugoti, Hama Branham, unorangarira here mangwanani aye amakandinamatira kumusoro uko paaritari. Zvakabva zvazvipedza. Mwari, vakuropafadze. Ishe ngavarumbidzwe. Ngatikotamisei misoro yedu zvino.
Our Heavenly Father, in obedience to the commission of our Lord and Savior Jesus Christ, we love you today with a pure, holy, unadulterated love. And let thy kindness and mercy rest upon each and every one. We thank you for the strangers in our gate, and we pray that you will bless each one.
Baba vedu vekudenga, mukuteerera kurayira kwaIshe namuponesi wedu Jesu Kristu, tinokudai nhasi nerudo rwakachena, rutsvene, rusina kusvibiswa. Uye itai kuti mutsa netsitsi dzenyu zvizorore pamusoro pemumwe nemumwe. Tinokutendai nevaenzi vari pakati pedu, uye tinonamata kuti mugoropafadza mumwe nemumwe.
Bless our dear beloved pastor, our brother Neville, who stands with us in the harness of the gospel, not yoked up with the world, but harnessed up with Christ. All the harness of God on, pulling the old gospel chariot on along, yoked together as fellow citizens and servants of God.
Ropafadzai mufudzi wedu akakosha, anodikanwa. Hama yedu Neville, vanomira nesu mujokire vangeri. Vasina kubopwa mujoki pamwe nenyika. Asi vakabopwa mujoki pamwe naKristu, mujoki rose ramwari. Vachidonza ngoro yakare yevangeri. Vachienda takaiswa pajoki pamwe chete, sevagari pamwe chete nevaranda vamwari.
Bless all the deacons, trustee, treasurer, everyone that's concerned, all the members, the laity, the strangers. God, there's coming a meeting out here in Annapolis. God, I'm not worthy to be blessed, but will you bless the people through the preaching of the word? No doubt, but hundreds will stand.
Ropafadzai ose madikoni, mutrustee, mubati wehomwe, nimunhu wese aneche kuita ningu dzese ungano vaenzi. Mwari, kuri kuuya musangano mhiri uko kuIndianapolis. Mwari, handina kukodzera kuti ndiropafadzwi, asi mungaropafadzawo here vanhu kuburikidza nekuparidzwa kweshoko pasina kupokana? Asi mazana achamira.
We also anoint the slave that you have heard. Now, Heavenly Father, grant that your mercy be extended for in Christ's name.
Tinozodza mudzimai uyu zvakare nemuzita raJesu Kristu kuti mumubatsire nekubvisa dambudziko rake. Tichiisa maoko pamusoro pake nemuzita raJesu Kristu. Zvino Baba vekudenga, itai kuti tsitsi dzenyu dzitambanudzirwe kwaari muzita raKristu.
Now with our heads bowed, I wonder now if there's anyone here that would come to the altar, would want to come and kneel for a word of prayer that's accepted Christ, or feel like that you'd just like to pray a little bit after the visitation of the Holy Spirit. Don't you feel real good about it? Don't you feel good? Come here, Brother Neville.
Zvino nemisoro yedu yakakotama. Handizivi zvino kana paine chero mumwe munhu pano anga uye kuaritari. Angade kuuya uye ofugama kuitira shoko remunamato. Agamuchira Kristu kana kunzwa kuti unongoda kunamata zvishoma mushure mekushanyirwa nemweya mutsvene. Hamusi kunzwa zvakanaka here pamusoro pazvo? Hamusi kunzwa zvakanaka here? Uyai pano, Hama Neville.
How many would just raise your hand and say, I'd like to come to the altar for just a little
of prayer. Would you raise your hands? I'd just like to purge myself a little. Oh, God bless you. All right.
Vangani vangasimudza maoko avo. Vanoti, ndinoda kuuya kualtari. Kuzoita munamato mudiki. Mungasimudze here ruoko rwenyu muchiti. Ndiri kungoda kumbo. Zvishamba zvishoma. Oh, Mwari, akuropa fadzei. Zvakanaka.
Now, see, our brother Neville, I think I have noticed him in all of his walks, been a real man. I find him the same every day. Whether the battles are going good or going bad, Brother Neville remains the same. I thank God for it. Brother Neville couldn't do that in himself. It takes God to do it. And I'm glad that this bunch of sheep has a shepherd like Brother Neville.
Zino, munoona, hama yedu Neville, ndinofunga, ndakavacherechedza mumafambiro avo ose, vainge vari murume, wemazviro kwazvo. Ndinovaona vari, zvimwe chete, mazuva ose, kunyangwe hondo, ichifamba, zvakanaka, kana kuti, isingafambi zvakanaka. Hama Neville, vanoramba vari zvimwe chete, ndinotenda Mwari nazvo. Hama Neville, havaikwanisa kuzviita izvozvo pache zvavo. Zvinotora Mwari kuzviita. Uye ndinofara kuti boka rino remakwai rine mufudzi saHama Neville.
I pray the Holy Ghost will help him and bless him. I love him. And I love his people. And all you people we love. And we pray that God will bless you.
Ndinonamata kuti Mweya Mutsvene uchavabatsira nekuvaropafadza. Ndinovada, uye ndinoda vanhu vavo. Nemi vanhu vose, tinokudai. Uye tinonamata kuti Mwari, vakuropafadzei.
But now while we bow our heads again, I'm going to ask that those who would want to be prayed for, want to kneel and purge yourselves, would come humbly to the altar.
Asi zvino, takakotamisa misoro yedu zvakare. Ndichakumbira kuti avo vanoda havo kunamatirwa. Uye vanoda kupfugama nekuzvichenesa. Mungauye here nekuzvininipisa kualtari.
Amen. Now, Brother Neville, you offer prayer for them. If you will, I want you to be in on this.
Amen.
Everyone, pray.
Our Father God in heaven this morning, how we do thank you for this time.
You make your way to the altar.
Zino, Hama Neville. Vaisirei munamato. Kana mchikwanisa. Ndinoda kuti. Muve mazviri izvi. Unwese achinamata. Kana mukawana nzira yenyu. Muchiuya kuari.